Hama pane dzi pengriko ona matepe koda akati wandei pana apa chatepa zvandiri kutaura honguka apa anenge uchizoda kuziva zvaunenge waudzwa nomweya mutsvene ingoona hama idzi dzine matepe koda vakuridzirezve nokwanisa kunzwa nyaya yako zvakanaka tarisa uone kuti hazviitiki nenzira inenge yataurwa here uri kuona ukanzwa zvanzi zvanzi najehovha chimwe chinhu kana ichi chakamira sezvizvi kana kuti chiteererezve uone kuti handizvo here kana kwete uri kuona nguva yose zvinoitika saizvozvo zvino kupa nheyo diki uye ndinomufaro manhero ano kuti tiri vashoma pano tiri vapano chete handizvo here hapana muenzi pakati pedu hati ndinokwanisa kuita matauriro angu kukendaki ndichinzwa kunyatsosununguka zvino nokuti ti uye zvino handisi kuzvidza kendaki kana aripo pano anobva kukendaki aripo here pano munhu anobva kukendaki zvisumudza ruoko rwako ndinofanira kusununguka sokumusha handizvo here zvakanaka chaizvo amai vangu vaishanda pamba yaigara vanhu seboarding ndakaendako rimwe zuva kundoona kwakanga kune boka guru ravarume vaigarako netafura huru refu yaivamo ndikati vangani pano vanobva kukenda kusimukai nose akasimuka anerevai ndakaenda kuchechi ichechi yangu ndikati vangani muno vanobva kukendaki unhose akasimuka akaizoti zvisinei zvakanaka chaizvo vamishinari vakaita basa rakanaka naizvozvo tinotenda nokuda kwazvo zvino mubhuku ravaroma chitsauko 11:28 nyatsoteererai zvino kuverengwa kwegwaro kana iri vhangeri ivo vavengi vamwari nokuda kwenyu asi kana kuri kusanangurwa vadikanwa nokuda kwamadzibaba nokuti zvipo zvamwari nokudana kwake hazvishandurwi tinamate ishe tibatsirei manhero ano patiri kusvika pane izvi nokuremekedza mwoyo yedu yose nokuperera tinotaura zvinhu izvi kuti imi mukudzwe batsire ishe uye isai mupfungwa dzangu izvo bedzi zvinofanira kutaurwa uye kuti zvingani zvinofanira kutaurwa imisei nenguva yenyu ndinokumbira kuti mwoyo wose ugamuchire zvinhu izvi kuti vanorwara nevanoshayiwa muungano ino vabatsirike nokuti tinozvikumbira muzita rajesu kristu amen zvino ndinoda kutanga nyaya iyi tichiri vashoma uye ndichaedza kusatora nguva refu ndichaisa wachi yangu pano apa ndogoedzana pose pandinokwanisa kuti mubude pachine nguva yakanaka kuti mugokwanisa kudzoka mangwana manheru zvino munge muchinamata handifungi kuti mukomana ambopa zvake makadhi okunamatirwa handina kumbomubvunza kuti anga uye kana vasina kupa kunyange vapa kana vasina hazvina mhosva tina makadhi muno kana tichifanira kunamatira vamwe zvino kana pasina hazvinei tichangoona kuti mweya mutsvene unotii zvino kana mukanyatsoteerera zvino izvi zvanga zviri zvokuti tingori vashoma pano nokudaro inguva yakanaka yokutaura izvi nokuti ndezveupenyu hwangu ini ndo chikonzero ndaverenga gwaro iri manhero ano kuti muone kuti zvipo nokudanwa hazvipiwi nokuti wakakodzera pauro achitaura apa anoti ajudha mukutaura kweivhangeri vakapofumadzwa kubva pana mwari izvo zvichiitirwa isu achindimairi pamusoro pacho inoti israeri yose ichaponeswa israeri yose ichaponeswa nokuda kwokusanangura mwari baba wakavada akavapofumadza kuti isu mahedheni tiwanewo mukana iko zvino wokutendeuka kuti nomuna abrahamu mbeu yake ikwanise kuropafadza nyika yose sezviri mushoko rake ndiri kuona here kuzvikwanira kwamwari shoko rake rinofanira kunge rakadaro haakwanisi kuva chimwe chinhu zvino isu nemwari wakatisanangura wakasanangura majudha zvakare waka zvinhu zvose izvi kufanoziva kwamwari paakataura zvaizoitika kwavari akafanozviziva nomwari kuti ave mwari pamavambo aifanira kuziva magumo kana kuti haaizovi mwari anoziva zvose mwari haadi kuti pave nomunhu anoparara kwete zvachose haadi kuti pave nomunhu anoparara asi pakutanga pakatanga mazuva enyika Mara iziwa waizo poneswa no waizo rashika. Wakanga asingari kuti vanhu varashike. Hakusi kuda kwake kuti pave nomunhu anorashika. Asi kuda kwake kuponeswa munhu wose. Asi aiziva kubva pakutanga kuti ndiani achaponeswa uye ndiani aizorashika. Icho chikonzero haikwanisa kufanira kutaura kuti chinhu ichi chichaitika icho chichaitika. Kana kuti izvi zvichazodai munhu uyu achava sezvizvi. Muri kuona haikwanisa kufanira kuzviziva nokuti iye haagumirwi nezivo. Hamuchizvaza zvinoreva kungoti hapana chaasingazivi. Muri kuona anoziva hongu kubva nguva isati yatanga kusvikira nguva isisipo munoona anoramba achiziva zvose. Zvose zviri mundangariro yake. Zvose zvakataurwa naPauro muvaRoma chitsauko 8 nechitsauko 9 ko zvino sei achiri kuwana mhosva. Saka tinoona kuti asi Mwari sokuparidza evhangeri mumwe munhu akati, hama Branham, munotenda izvo here? Indikatarisa chikanzi, unofanira kunge uri mucalvinist. Indikati ndiri mucalvinist apo bedzi calvinist painenge iri mubhaibheri. Zvino pane bazi pamuti ndicho chicalvinist, asi pane mamwe mapazi pamuti uyu zvakare. Muti una mapazi akawanda anenge achida kupinda nedzidziso yacho yokuchengetedzwa nokusingaperi kwomutendi. Kwakanguvawo zvoguma ava kuti munhu wose achaponeswa zvotsauka zvakare. Vana maguma kwazviri. Asi ukange watenda chicalvinist chidzoka zvakare utende chiarminian. Muri kuona pane rimwe bazi pamuti nerimwe bazi pamuti. Ramba uchikwira zvinhu zvose pamwe chete zvinoumba muti. Nokudaro ndinotenda muchicalvinist kana chichienderana namagwaro. Uye ndinotenda kuti Mwari waiziva nyika isati yavambwa akasarudza chechi yake muna Kristu. Kristu akabayiwa nyika isati yavambwa. Gwaro rakadaro, aiva gwayana raMwari rakaurawa nyika isati yavambwa. Uri kuona uye Jesu wakati iye akatiziva nyika isati yavambwa.
Aro
wakati iye wakatiziva akatitemera kuitwa vana naJesu Kristu nyika isati yavambwa. Iye Mwari ndiwo baba vedu. Uri kuona nokudaro regai kunetseka zvinhu zvose zviri kufamba zvinofanira. Zvose zviri kuitika munguva yazvo, chinhu chiripo chete ndechokuti iwe pinda mukufamba kwazvo. Ndizvo zvakanaka pazviri, unozoziva kuti woshanda sei kana wapinda mukuitika kwezvinhu uku. Zvino cherechedzai kuti zvipo nokudana hazvinei nokutendeuka. Iyo nzira bedzi yandinokwanisa kuisa kudanwa kwangu munashe namagwaro. Uye ndinovimba kuti ndine shamwari manhero ano vachanzwisisa kuti handisi kuzviitira ini, asi kuti muve nokunzwisisa nokuziva kuti zviishe zvaakataura kuti achaita. Mozoona chimwe chinhu chichifamba mochitevera.
Zvino
pakutanga, chinhu chokutanga chandinokwanisa kurangarira chiratidzo. Chinhu chokutanga chandinokwanisa kurangarira chiratidzo chandakapiwa naShe. Izvi zvakaitika makore mazhinji, makore mazhinji apfuura, ndakanga ndichiri kakomana uye ndakanga ndiine dombo muruoko rwangu. Ndiregererei, ndinorangarira nguva yandakanga ndakapfeka dhirezi rakareba. Handizivi kana aripo mumwe pakati penyu mose akura zvokurangarira nguva iyo vana vavakomana vaipfeka madhirezi marefu. Vangani muno vanorangarira vana pavaipfeka hongu madhirezi marefu? Zvino ndinorangarira muimba yangu duku mataigara ndichikambaira. Zvino pano mumwe munhu handizivi kuti akanga ari ani akapinda mumba. Mamai vakanga vasonera karibhoni padhirezi rangu. Ndakanga ndisati ndava kukwanisa kunyatsofamba. Ndaikambaira panguva iyi ndakaisa chigunwe changu muchando chaiva patsoka dzake. Ndichidya chando chaiva patsoka dzake iye akamira pedyo nechoto achidziya moto. Rangarira mai vangu achindirovera izvozvo. Chimwe chinhu zvakare chatinorangarira, kwakanga kwapera makore maviri, kanga ndineibwe duku. Ipapa ndakanga ndava namakore anenge matatu, mununa wangu akanga asati anyatsokwanisa makore maviri. Zvino takanga tiri kuseri kwakanga kuchitemerwa nokutsemuri wahuni. Vangani vanorangarira mazuva awo aitorwa huni kuenda seri kwemba dzotsemurwa. Ndasungirei tai usiku huno? Ndinonzwa kunge ndiri kumusha. Zvino pavai iko kwaitsemurirwa huni kwakanga kuine bazi romuti raivapo richibva pachitubu. Pakanga paine mukombe wokucheresa muchitubu mataichera mvura tichiisa muzvirongo, zvirongo zvomuti womusidha tichiuya nayo. Ndinorangarira pandakapedzisira kuona mbuya vangu vasati vafa, vakanga vava namakore 110. Vava kufa, ndakava simudza maoko angu, ndikavabata sezvizvi, vasati vafa. Vakandimbundira vakati, Mwari aropafadze mweya wako mudikani kubvira zvino nokusingaperi pavakanga vofa. Handifungi kuti vakambova neshangu dzavowo pachavo muupenyu. Norangarira ndichivatarisa kunyange pandakanga ndavajaya ndaenda kundovaona. Mangwanani oga oga vaimuka vasina shangu vofamba muchando vachienda kuchitubu nechirongo chemvura vodzoka. Dzavo dzichifamba mumuchando saka hachikukwadzi vakararama kusvika vava namakore zana negumi saka. Vakanga vakasimbawo chaizvo. Ndinorangarira kuti vaida kunditaurira pamusoro penyimo dzamamabhuro dzababa vangu dzavaitambisa vachiri mukomana. Nzvimbo iyi ndakafunga vachakwanisa sei kukwira paimba yapamusoro. Imba yasakara yaiva nemakamuri maviri yaiva neimba yapamusoro. Paiva nemiti miviri yakatemwa ikagadziriswa manera okukwira nawo. Vanaka zvino vakati zvino shure kwokudya ndichakuudza ndichakuratidza nyimo dzamamabhurosa dzababa vako. Nindikati zvakanaka. Saka vakanga vachizondiratidza mutirangi rakanga riri mumba yapamusoro mavakanga vakachengetera zvinhu zvavo sezvinongoita vanhu vakura. Havafunganika kuti ko chembere iyi ichakwanisa kukwira manera aya sei. Saka ndakaenda ko ndikati ambuya ndikati zvino mirai mudikano ndichakwira pamusoro apo ndikubatsirei. Ivo vakati suduruka. Kukwira manera setsindi. Vati zvakanaka chiuya. Zvakanaka ambuya ndakafunga ini zvangu dai ndikakwanisa kuitawo saizvozvo. Vane simba rakadaro ndava namakore zana negumi. Zvino ndichiri kurangarira ndiri pakachitubaka ndakabata dombo ndichiripotsera seizvi mumatope ndichiedza kuratidza mununa wangu kuti ndakanga ndakasimba zvakadini. Pakanga pane shiri mumuti yairira ichingodaro kadhimba kana imwe yakadaro. Ikadhimba aka ndakafunga kuti kari kutaura neni uye ndakatendeuka ndokuterera shiri ndokubva yabhururuka. Apo izvi rikati uchapedza nguva huru yeupenyu hwako uchigara pedyo neguta rinonzi New Albany, nzvimbo iyi iri maira matatu kubva pandakakurira. Ndakazoendako kwapera gore kunzvimbo iyi ndisingambofungiri kuti ndingaenda New Albany. Muupenyu kuti zvinhu izvi hama dzangu dzakanga dzisinganamati. Vakanga vasingaendi kuchechi asi kumashure vaimbenge vari makatorike. Muzukuru wangu agere muno manherano ndinodayira kudaro. Handizivi musoja, ndiri kumunamatira. Iye mukatorike pachake achiri mukatorike. Manhera apfuura paaiva pano akaona mabasa amwari. Akanga akamira paplatifomu apo akati amire ipapo. Akati sekuru Bhiri akanga ambogara mhiri kwamakungwa kwenguva huru akati pandakaona izvi akadaro izvi hazviitiki muchechi yekatorike. Akati izvo ndinotenda sekuru Bhiri zvamuri kuita ndizvo chaizvo akadaro. Uye nokudaro ndakati mudikani handisiri ini ndiri kuita zvakanaka, ndiye ari kuita zvakanaka. Uri kuona iye ndiye ari kuita zvakarurama. Zvinoiye akati ndikati zvino hapana zvandiri kukumbira kuti uite Melvin, asi shumira ishe Jesu Kristu nomwoyo wako wose enda kwose kwaunoda. Asi iva nechokwadi mumwoyo mako kuti Jesu Kristu waberekwa patsva waona mumwoyo mako, zvino wozoenda kuchechi yose yose yaunoda shure kwa. Asi zvino vabereki vangu vakanga vari makatorike. Baba vangu vaiva maairishi uye mai vaiva maairishi. Tanganiswa bedzi pakaitwa ropa rechairishi ambuya vangu vakanga vari mucherokee Indian. Mai vangu vakanga vakaberekwa kubva kundudzi mbiri. Zvino ini kwandiri chava isu tiri boka retatu, saka ropa rinobva radzokera zvakare paraiva. Asi ndiko kusanganiswa bedzi kwakavapo kungatadzidza kuti ndive maairishi akakwana. Harvey naBranham ndiwo aiva mazita acho. Mashure vainzi Lions zita rechiairishi zvakare. Asi vose vakanga vari makatorike, asi ini takakura tisina dzidziso yokunamata kana kurayirwa zvachose savana. Asi zvipoo izvi zviratidzo izvi ndaingoona zviratidzo panguva iyoyo nenzira imwe cheteyo yandinozviona nayo nhasi. Ndizvo chaizvo nokuti zvipo nokudanwa hazvinei nokutendeuka. Fanoziva kwamwari, Mwari aine zvaari kuita. Mukufamba kwoupenyu hwangu ndaitya kutaura pamusoro pazvo. Ndakaverenga nyaya yangu mubhuku duku rinonzi Jesu Kristu haashandukizirwa nanhasi nokusingaperi. Ndinofunga kuti zviri munamo mabhuku awa ndizvo rejini iri mune iri here ratinaro nguva dzose mubhuku ratinaro zvino rinonzi tsananguro yeupenyu. Ndinofunga ndizvozvo. Zvino isu takanga tiine hazvishamisi here mabhuku angu uye handisati ndambavaverenga pachangu, asi anonyorwa navamwe. Pane zvavanotora vonyora kubva mumusangano. Ndinozviziva nokudaro ndinotarisa nguva yose kuti pave nechinoitika. Saka hazvo akanaka ndakaverenga zvidimbu zvavo apo neapo pandinowana nguva. Pezvino zvisinei ndichiri mukomana muduku munoziva kuti chiratidzo chakataura nemisei anga ndava namakore angaita manomwe zvino akati usanwa kana kuputa kana kusvibisa mwiri wako nenzira ipi zvayo pachava nebasa rokuti uzoita kana wakura zvakatsanangurwa mubhuku zvakanaka ndizvo chaizvo mufamba kwenguva zvaingoitika ndakazova muparidzi neapa zvakabva zvatanga kuitika nguva dzose uye ini ndakaona ishe wedu jesu muusiku ndiri kutaura izvi nokutenderwa ndinotenda kudaro kubva kumweya mutsvene mutumwa wajehovha anouya haasi ishe jesu hataridzikisa iye muchiratidzo chimwe chetecho muchiratidzo chandakaona chejesu wakanga ari murume muduku asiri ndakanga ndiri musango ndichinamatira baba vangu ndakadzokera kumba ndikaenda parupasa usiku ihwohwo ndakavatarisa ndikati mwari vaponesei mai vangu vakanga vatoponeswa ndikavabhabhatidza ino ndakafunga kuti baba vangu vainwa zvikuru ndakafunga kuti dai ndikangokwanisa kuti vagamuchire ishe jesu ndakabuda ndokundorara parupasa rwangu mukamuri yapamberi pedyo nomukova mumwe chinhu chakati kwandiri simuka ndakasimuka ndikafamba ndokuenda mumunda waiva seri kweimba munda waiva nouswa hunotsvairiswa ikoko mafiti asingapfuuri gumi kubva pandaiva pakamira murume akapfeka hanzu chena murume muduku anga akapeta maoko ake seizvi ane ndebvu dzakati pfupikei bvudzi raisvika mapendekete ake zvakare akanga akatarisa kurutivi seizvi munhu anotaridzika kuva norugare asi handina kuzvinzwisa kuti tsoka dzake imwe yaiva shure kweimwe mhepo yaivhuvhuta hanzu dzake dzichipepereswa zvirimwawo zvichipepereswa ndakafunga kuti zvinoregai ndione ndakazviruma ndikati zvino handina kukotsira uye ndakadhonza kashizha kesora iri unoziva kwokunongonesa mazino ndakakaisa mukanwa mangu ndakatendeuka kutarisa nechokumba chimwe chinhu chikati ndiuye kuno zvino pano pamire murume uyu ndakafunga kuti anotaridzika saishe jesu ndakafunga kuti handizivi kuti ndiye here akanga akatarisa chaiko kune imba yedu zvino zvino ndakatendera nokuno rumwe rutivi kuti ndikwanise kumuona zvino ndakakwanisa kuona divi rechiso chake asi ndakatenderera nouku kuti ndimuone hazvina kumutsukunyutsa ndakafunga kuti regai ndimudaidze ndikati jesu andakamudaro akatendeuka seizvi ndizvo zvandinorangarira zvoga akangotambanudza maoko ake hapana muartisti munyika yose anokwanisa kupenda mufananidzo wake maratidzikiro echiso chake mufananidzo uri pedyo nezvaari wandati ndamboona mufananidzo womusoro wakristu pamakore makumi matatu namatatu wakaitwa nahoffman ndinawo pazvinyorwa nazvose zvandinoshandisa nokuti wakafanana nezvaari zvino uri pedyo chaizvo aitaridzika kuva murume wokuti akataura nyika yaibva yaguma asi zvaaine rudo netsitsi zvokuti iwe ndakangopunzikira pasi uye pakubuda kwezuva pakabuda zuva ndakazoona shedi yamapijama angu yakanyorova nemisodzi pandakazobengenuka ndava kufamba ndichienda kumba nomumunda uyu ndakazvitaurira shamwari yangu muparidzi iye akati bill izvi zvinokupengesa akati ndidiabolos rega kumbotamba nezvakadaro izvo panguva iyi ndaiva muparidzi webhaptist zvino ndakaenda kune imwe shamwari yangu zvakare ndakagara pasi ndikamutaurira pamusoro pazvo ndakati hama unofungei pamusoro pazvo ndinotenda kuti kana uchida kuchengetedza upenyu hwako ingoparidza zviri mubhaibheri umu zvenyasha dzamwari nezvimwe zvakadaro dai ndaiva ine ndingateverani nezvinhu zvokupengereka zvakadaro ndachangamira handisi kuda kutevera zvinhu zvokupengereka chinhu chete chandiri kuda kuedza kuziva ndechokuti chiiko ichochi akati bill makore apfuura vaisimbova nezvinhu zvakadai muchechi asi akati vaapostori pavakapera zvinhu izvi zvakabva zvaperawo ati zvakare chatinacho bedzi kuona zvinhu zvakadaro kwose akadaro madhimoni amasvikiro ikati hama makini muri kurevesa here ati mwari ndinzwirei tsitsi akati ini hama makini mungabatana ni here munamata kuti mwari aite kuti zvirege kuitika kwandiri zvakare munoziva kuti ndinomuda uye handidi kukanganisika muzvinhu izvi ikati namata ineni akati ndichaita saizvozvo hamabhill naizvozvo takava nomunamato imomo mumba yomufundisi ndakakumbira vaparidzi vakatwandei zvinhu zvimwe chete zvaingouya zvino ndakatya kuramba ndichivabvunza nokuti vaizofunga kuti ndiri diabolos ndakanga ndisingadi kuva izvozvo ndaiziva mwoyo mangu kuti pane zvakaitika zvino izvozvo paiva nechimwe chinhu chakanga chaitika mumwoyo mangu zvino ndakanga ndisingadi kunge ndakadaro kwete Saka kwakapera makore akati ndakanzwa rimwe zuva paFirst Baptist Church pandaiva nhengo. Ndakanzwa mumwe munhu achiti iwe waifanira kunge wakaenda kundonzwa maHoly Rollers usiku wafuura. Ndakafunga kuti Holy Rollers yaiva shamwari yangu Walt Johnson aiimba nenzwi rebhesi. Ndikati kwaiva nechihama Walt? Ndikati boka ramapentekosti awa. Chii? Ndikati mapentekosti. Bill, dai ukazviona. Akati vaiumburuka pasi vachidaro vachisvetuka-svetuka. Uye akati vaiti vaifanira kutaura nedzimwe ndimi dzisingazivikanwi nokuti vakasadara havana kuponeswa. Ndikati ndokupi ikoko? Wakati ukatende kunze uko pedyo neLouisville. Kati vanhu vatema vangagova vapi? Ndikati tiende kuti kana vachena vakawanda variko ikoko. Ndikati vaitawo izvozvo here? Iye akati hongu hongu vaitawo izvozvo. Uye ndikati izvi zvinosekesa vanhu vanozvipinza muzvinhu zvakadaro. Ini ndikati zvakanaka, ndinofunga ndakafanirwa kuva nezvinhu zvakadaro. Aiva mangwana nesvondo. Handimbofa ndakazvikanganwa aidya ganda reorenji achida kurapa mudumbu maimunetsa. Zvirangarira zvokunge zvakaitika nezuro. Ini ndakafunga kuti kungotaura zvisina maturo vachisvetuka-svetuka. Vachatanga mamwe manamatiro api zvakare? Zvino ndakadaro. Shure kwaizvozvo ndakasangana nomumwe murume achembera. Zvimwe ari muno muchechi iko zvino. Kana kuti vakambouya muno muchechi anonzi John Ryan. Ndakasangana naye pane imwe nzvimbo mukuru uyo aiva nendebvu dzakareba nevhudzi. Vamwe vari muno ndakafunga kuti vaibva kuBendon Harbor kumusoro uko bato rinonzi imba yaDavid. Zvino vaiva nenzvimbo muLouisville. Ndaedza kusangana navanhu ava, boka ravo rainzi chikoro chavaprofita. Ndakafunga kuti regai ndiende ndinoona kuti chaiva chii. Zvakanaka, handina kuona munhu aiumburuka pasi asi vaiva nedzimwe dzidziso dzakatyamadza. Ikoko ndiko kwandakasangana nomukuru uyu akandikoka kuti ndimushanyire kwake. Akaenda kundiripa zororo. Ndakangogara kwezuva rimwe chete ndikaenda kumba kwake ndikawana aenda. Akanga aenda kune imwe nzvimbo kuIndianapolis. Mudzimai wake akati ishe vakamudana. Muri kureva here kuti munongorega murume wenyu achienda saizvozvi? Vakati oh, muranda wamwari. Anga kuti mudzimai uyu akafa mavhiki mashoma achangopfuura. Vakanga vakazvipira kumurume wavo vakomana. Iye mudzimai wokuroora iyeye. Ndizvozvo, kana murume achinatsa kana achikanganisa ari kungoona zvakadaro. Ndakati zvakanaka, ini ndaiziva kuti zvino iwo hama Raini muri pano here? Havapo pano. Vakamboya rimwe zuva, handizvo here vakomana? Zvakanaka, vaingorarama nezvavanenge vangowana izvozvo, uye vakanga vasina chokudya mumba. Ndizvozvo, uye ini ndakanga ndabata hove mudziva kana kuti mudhamu rinonzi Michigan. Ndokudzokera kumba kwavo. Vakanga vasina kana mafuta mumba kana grisi zvokubikisa hove. Ndikati akusiya here musina kana chinhu mumba? Vakati asi muranda wamwari hama Bill. Vakanga kuti zvakanaka, mwari ngaakuropafadze hama, ndichamira nemi. Ndizvozvo, munofunga zvakadaro pamusoro pomurume wenyu? Ndakagadzirira kumira nemi nokuda kwaizvozvo. Ndizvo chaizvo, tinoda madzimai akawanda akadaro nhasi navarume vakawanda vanofunga madzimai avo nenzira imwe chete iyi. Ndizvo chaizvo, ingava America iri nani kana varume namadzimai vakabatana saizvozvi. Natsa kana kukanganisa, rambai munavo. Hapazvo inokurambana kwakawanda. Saka takaenda ini ndakaenderera rwendo rwangu uye ndava munzira yangu kuenda kumba. Ndakashamiswa ndakapfuura nokumisha waka. Ndikaona motoka duku dzakudhara dzakamira nzira dzakanyorwa namavara makuru aiti Jesus chete. Ndakafunga kuti zvinorevei Jesu chete? Zvinofanira kuva zvokunamata. Pandakaenda ikoko namabhasikoro akanga akanyorwa kuti Jesu chete. Macadillac, Model T Ford, zvose Jesu chete zvakanyorwa kudaro. Ndakafunga kuti zvinorevei izvi? Saka ndakateverana nazvo ndokuzoona kuti wakanga uri musangano wokunamata paiva navanhu vangaita pakati pechuru namazana mashanu nezviuru zviviri. Ini ndokunzwa kuzhambatata nokusvetuka-svetuka nezvakadaro. Ini ndikafunga kuti hoo, pano ndipo pandichaona kuti vatsvene vanoumburuka vakadii. Zvino ndakanga ndiine motokari yangu yeFord yakudhara, munoziva, yandaiti yaiita maira makumi matatu paawa imwe chete. Gumi namashanu kuenda uko, gumi namashanu kudzoka uko. Saka ndakandoimisa kune rimwe rutivi. Ini pandakanga ndaona nzvimbo yokuimisa ndokudzokera ndichifamba nenzira. Ndakapinda mukati ndokutarisa-tarisa munhu wose aikwanisa kusimuka akanga akasimuka. Ndaitotarisana pamusoro pavo. Vaizhamba nokusvetuka-svetuka vachipunzikira pasi vachingoenderera mberi vachidaro. Ini ndakafunga kuti vanhu vakaita sei kava? Pandakaramba ndirimo zvairamba zvichinaka. Zvirikiitasi zvakanaka izvi? Zvakanaka, hapana chakaipa pavanhu ava. Havasi kupenga? Ndakatanga kutaura navamwe vavo vaiva vanhu vakanaka. Zvinakati zvakanaka, zvino ndiwo musangano mumwe chete uyo Nataka buda ndakavata usiku iwoho zuva rakatevera ndikadzokeramo zvakare. Pakandinzwa nchirondedzera izvi murungu ari kuupenyu hwangu, ndakanga ndakagara mberi navamwe vaparidzi vanokwana 150 kana 200 kana kupfuura. Ndino vaida kuti mumwe nomumwe asimuke agotaura kwaaibva. Uye ndakati muvhangeri William Branham kujepa zvinhuviro ndogara pasi Baptist. Ndagara pasi mumwe nomumwe aitaura kwaaibva. Era mangwanani akateera pandakapindamo. Ndakarara mumota usiku hwose ndokutsamira mudhebhe wangu pakati pezvigaro zviviri zveFord kubvisa konyana, munoziva. Uye ni mutirauzo womuranda neskipa, munoziva. Zvino mangwanani akateera ndakaenda kumusangano ndakapfeka skipa yangu. Ndakanga ndangosara $3 ndaifanira kutengesa petro yokundishisha kumba. Ndokutsamira mudhebhe wangu pakati pezvigaro zviviri zveFord kubvisa konyana, munoziva. Ndakasvika papombi yemvura ndokunwa grazi yemvura, munoziva, ainaka kwazvo. Zvino ndakanga ndanyorovesa nemvura shoma ndokubva ndadya kudya kwamangwanani. Ndaikwanisa kudya navo, zvino vaidya kaviri pazuva, asi ndakanga ndisingakwanisi kupa mari yezvipo. Naizvozvo handina kuda kudya ndisina kubhadhara. Saka ndakudaro ini ndakapinda mumangwanani iwawo ndokuti ndofanira kutaura chikamu ichi bedzi. Ndakapinda mumangwanani iwawo mumwe akati, tiri kutsvaga William Branham, muvhangeri wechidiki akauya pamberi pano nezuro manherum Baptist. Tinoda kuti atipe mhari dzomangwanani ano. Ndakaona kuti zvaizondiomera boka ravanhu vose ava ini ndiri mubaptist. Naizvozvo ndakaita sokutsitsira pasi ndiri pachigaro changu. Ndakanga ndakapfeka mutirauzi womuranda neskipa, zvino taipfeka mbatya dzokuparidza. Saka ndakagara pachigaro seizvi. Ndakabvunza kaviri kana katatu zvakare, uye ndakanga ndakagara nehama chitema. Vechikonzero vakaitira musangano wavo kuchamhembe ndechokuti kusarura ganda rwaivako kumaodzanyemba. Naizvozvo vaikwanisa kuitira kumaodzanyemba. Saka ndakanetseka kuti izvi zvokuti Jesu chete ndezveiyi. Ndakafunga kuti kana ari Jesu zvakanaka. Saka hazvina mutsauko kunyange zviri zvakadii kana bedzi ari iye. Ndakagarapo zvishomane ndichivatarisa. Vakadaidzira zvakare kunge kaviri kana katatu. Nohama yechitema iyi yakatarisa kwandiri ikati, unomuziva here? Ini ndakabva ndasvika pamangange. Ndaikwanisa kunyepera murume uyu, ndakanga ndisingadi kudaro. Ndikati, ona hama hongu, ndinomuziva. Iye akati, aika, enda undomutora. Ndikati, zvakanaka, rega ndikuudze hama. Ndikati, ndini? Asiona ndakati, tarisa trausi yomuranda niyi. Enda ikoko. Ndikati, kwete, handikwanisi kuenda pamusoro apo. Ndikati, netirauzi iri ndakadai neskipa iyi. Akati, vanhu ava havana hanya namapfekero ako. Ndikati, zvakanaka, onaka, haikona kuvaudza vazhinjwa. Ndikati, uri kuona ndine mutirauzi womurandano uya, handidi kukwira ipapo. Ndikati, pano anoziva here pana William Branham? Uya akati, ari pano. Imiwe, chiso changu chakatsvuka, munoziva. Ndichienda kusunga tai, munoziva, nakasikipa aka, munoziva, kaiva namaoko mapfupi akadai. Ndakafamba ndichienda mberi ikoko, nzeve dzangu dzichipisa. Ndakanga ndisati ndamboona maikrofoni. Ndakatanga kuparidza pamberi ipapo. Ndakatora nyaya anombofanda ndakaikanganwa. Mupfumi wakasumudza meso ake, mugehena akachema. Ine nguva zhinji ndinoparidza tunyaya twakadaro tina mazwi matatu. Uyai muone murume, unotenda here izvi kana zvino? Iye akachema. Ndakaramba ndichiti, kwakanga kusina maruva, zvino akachema. Kwakanga kusina minamato, zvino akachema. Kwakanga kusina vana, zvino akachema. Kwakanga kusina nziyo, akachema. Ndokubva ndachema. Saka shure kwokunge zvose zvapera ko, imiwe, vakandiunganira vachida kuti ndizovaparidzira ini. Ndikafunga kuti hazvizivikanwi. Pamwe ndiri mutsvene anoumburuka, muri kuona. Saka ndakafunga pamwe maona vakanga vari vanhu vakanaka kwazvo. Takabuda panze, paiva nomurume akanga akapfeka bhutsi dzechicowboy nenguwani hombe yechicowboy. Indikati, ndimani? Yaka, ndine Elder Nhingi wokuTexas. Ndikati, zvakanaka, zvinotaridzika. Mumwe mukuru akauya zvakare akapfeka chikabudura, munoziva, kufanana nezvaisimbotambiswa golf nerimwe rinenge juzi. Akati, ndiri mufundisi Nhingi wokuFlorida, ungauya here ukaita? Vakafunga ndikati, ndiri kunzwa kusununguka hongu mutirauzi womurandano uye neskipa. Izvi zvakanaka. Saka makanzwa izvi murungano rwoupenyu hwangu. Ndiregai ndigumire pano ndochikutaurai chimwe chinhu chandisati ndakambotaura. Chokutanga, ndinoda kukubvunzai, ngandafunga kusiya izvi. Ndisati ndambozvitaura paruzhinji rwavanhu muupenyu hwangu. Kana muchindivimbisa kuti muchandida uye muchandida kupfuura izvi shure kwokunge ndapedza kutaura izvi, simudzai maoko enyu. Zvakanaka, ivimbiso yenyu ndichakusungirai kwairi. Ndakagara mumusangano usiku ihwohwo. Vaiema nzeve dzavo vaiombera maoko. yoaimba ini chimbo chiya chinonzi ndinoziva iropa ndinoziva iropa zvakare vaimhanya vachikwira nokudzikana pakati pamabhenji nekose kose vachidanidzira nokurumbidza mwari ndakafunga ndikati izvi zviri kundinakidza chaizvo izvi ndakatanga nguva nenguva vaingodzokorora mabasa 24 mabasa 238 mabasa 1049 zvose izvozvo ini ndikati oh magwarawo ndakaanisa ndambozviona nenzira iyoyi asi oh mwoyo wangu wanga uchitsva ndikati izvi zvakanakisisa ndaifunga kuti raiva boka ravatsveni vanoumburuka vandakatanga kuvaona asi iko zvino ndazofunga kuti oh imiwe zvino vava boka rengirozi maona ndakakurumidza kushandura pfungwa dzangu saka mangwanani akatevera ishe pavakandipa mukana wakuparidza pamusangano wavo ndakafunga kuti oh zvangu ndichawadzana neboka ravanhu ava ndofunga ndivo vamwe chetevo vaisimbonzi mamethodist anoruzha ava vangoti pfuurei ndakafunga kudaro dzimwe nguva ndizvo zvavari saka ndakafunga kuti zvakanaka ndiri chokwadini ndinozvida oh pane chimwe chinhu pavari chandinoda vanozvininipisa nokutapira saka zvino chinhu chimwe chete chandakanga ndisinganzwisi kwaiva kutaura nendimi zvakandinetsa ini pakanga paine mumwe murume ingati akanga akagara pa nomumwe akagara po ndivo vaiva vatungamiriri veboka uyo aisimuka wataura nendimi uyo wodudzira achitaura zvinhu zviri pamusoro pomusangano nezvimwe zvakadaro ndakafunga kuti hei ndinofanira kuzviongorora izvi saka zvinovachinjana zvikawira pano uyu zvodzoka zvowira pano uyo mumwe nomumwe aitaura nendimi vachidudzira chechi yose aitaura asi kududzira kwacho kwaisiyana nokwa varume vaviri ava andakaona vakagara padyo napadyo ndakafunga kuti oh veduwe havanofanira kunge vari ngirozi sandakagara shure ikoko kuti chaiva chii munoziva handaiziva kuti chii chaiuya pandiri uye ndine nzira yekuziva nayo zvinhu kana ishe vachida kuti ndizvizive muri kuona uye handi ndicho chikonsero ndichiti handizvitauri izvi handisati ndakambozvitaura kuruzhinji kana ndichida kuziva chimwe chinhu ishe kazhinji vanondiudza pamusoro pezvinhu izvi ndiro basa raichipo muri kuona saka haungoerekana wataurira vanhu nokuti zvinofanana nokukanira maparira ako kunguruve chinhu chakaereswa chitsvene uye unenge usingadi kudaro naizvozvo mwari anozoita kuti ndipindure pamusoro pazvo zvokutaura nehama nezvimwe zvakadaro handingadi kuedza kutsvaga chinhu chakaipa pamusoro pehama imwe nguva ndakagara patafura nomumwe murume iye akandimbundira muruoko rwake akati oh hama branham ndinokudai ndakaramba ndichinzwa chimwe chinhu chichifamba ndakamutarisa akanga asingafaniri kutaura izvozvo ndaiziva kuti handidi mana nokuti ndakazviona anga ari munyengeri chaiye kana pakambova nomunyengeri muri kuona asi apa akanga akandimbundira noruoko rwake ini ndikati hongu zvakanaka ndokubva ipapo handidi kuziva izvozvo ndingada hangu kuti ndimuzive namazivira andinomuita sehama yangu ndongozvisiya zvakadaro mwari woita zvimwe zvose muri kuona uye handidi kuziva zvinhu izvozvo iye kazhichi pazvinhu izvi hazviitiki muno muchechi bedzi nenge ndakagara mumba ndakagara muhotera zvino mweya mutsveni wonditaurira zvinhu zvichaitika kana vanhu pano vanoziva kuti ichi chokwadi nenge ndakagara mumba mangu ndoti zvino ngwarira pane motokari ichauya shure kwanguva anenge ari nhingi nanhingi yainawo kwandiri nokuti ishe vati vanhu ava vachauya pano kana tichinge tiri kufamba mumugwagwa pane zvakati nezvakati zvichaitika garira panosangana nzira nokuti uchapota padikidiki kutsikwa uye onai kuti handizvo here muri kuona nguva yose zvinoitika saizvozvo saka haudi kuti uzvipinze zvakanyanya mazviri nokuti unogona kuchishandisa chipo chamwari asi unofanira kungwarira zvaunoita nacho mwari anozokutonga nazvo tarisai mozisi mozisi aiva munhu atumwa namwari munozvitenda here izvi akafanotemerwa akazodzwa akaitwa muprofita mwari akamutuma ikoko akati enda undotaura kudombo shure kwokunge rarohwa akati enda undotaura kudombo richaburitsa mvura yaro asi mozisi nehasha akamhanya akarova dombo mvura haina kubuda akarirova zvakare akati mapanduki tokupai mvura kubva mudombo iri here onai zvakazoitwa namwari mvura yakabuda asi akati kwira kuno mozisi ndiwo akava maperero acho muri kuona wakafanira kuchenjera zvinhu izvozvo zvino zvaunoita nezvipo zvitsvene zvamwari zvimwe chete nomuparidzi muparidzi anoparidza nesimba oenda unoparidza kuti awane zvipo nemari mwari anozomutonga nokuda kwaizvozvo izvozvo unofanira kuchenjera kuti chii chaunoita nezvipo zvitsvene uye kuedza kuwana mbiri kana kuwanira chechi zita guru kana kuzviitira mukumbira pachake ndingada hangu kuva neshumiro usiku huviri kana utatu ndoenda zvangu kumwe asi ndakazvininipisa ndakaderera munoziva zvandiri kureva hongu changamire nguva dzose zvise panzvimbo yekuti mwari anokwanisa kuisa ruoko rwake pauri zvino izvi zvava zvomuupenyu hwangu pachangu ziva izvozvo nomusi uyu ndakafunga kuti zvakanaka ndichaenda kwavari saka ndakakatyamadzwa zvikuru navanhu ivava ndakafunga kuti ndinoda kuziva nezvavarume ava ndakaramba ndichivatsvaka panze shure kwokunge musangano wapera ndakatarisa ndokuona mumwe wacho akati makadiniko changamire iye akati makadiniwo imi Ndiwe ndiwe ere mparidzi wechidiki aparidza mangwana nano? Ndikati ndakanga ndine makore makumi maviri namatatu panguva iyoyo. Ndikati hongu changamire. Iye akati zviya zita rako ndiani? Ndikati Branham. Ndikati korenyu? Akanditaurira zita rake. Zvino ndakafunga kuti zvakanaka zvinodai ndikakwanisa kunzvera mweya wake chete. Asi ndakanga ndisingazivi kuti zvaiitwa nei. Uye ndakati zvakanaka, inzwai changamire. Ndikati imi vanhu mune chimwe chinhu pano chandisina. Iye akati wagamuchira mweya mutsvene here kubvira pawakatenda? Ndikati ini ndiri mubaptist. Iye akati asi wagamuchira mweya mutsvene here kubvira pawakatenda? Ndikati zvino hama muri kurevei? Ndikati na ndina zvamunazvo imi mose ndinozviziva. Ndikati nokuti mune chimwe chinhu chinoita zvokunge chine simba noku. Ndikati wati wambotaura nendimi here? Ndikati kwete changamire. Aka ndinokutaurira ipo pano kuti hauna mweya mutsvene. Zvino ndakati zvakanaka, kana zviri izvo zvinodikanwa kuti munhu ave nemweya mutsvene, ini handina. Iye akati zvakanaka, kana usina kumbotaura nendimi zvinoreva kuti haunawo. Zvino tichitaurira nenjira iyi, ndakati zvakanaka, ndingauwana kupi? Kati enda unopinda mumba iyo utanga kutsvaka mweya mutsvene. Zvino ndakaramba ndichitarisa ndichimutarisa, munoziva iye haana kuziva kuti ndaitei. Asi iye ndakaziva kuti akaziva kuti pane chimwe chinhu chaivapo, nokuti iye maziso ake akatanga kunge girazi akanditarisa. Uye asi akanga ari mukristu chaiye, akanga ari zvachose mukristu. Izvozvo zvakanaka, ini ndakafunga kuti Mwari ngaarumbidzwe. Ndazviwana pano, ini ndinofanira kusvika paaritari pane imwe nzvimbo. Ndakabvapo ndikatenderera ndichitsvaka, ndikafunga kuti regai nditsvake mumwe wake uya. Ndakamuwana, ndakatanga kutaura naye. Ndikati makadi changamire? Iye akati zviya uri wechechipi? Akati ndinonzwa kuti uri mubaptist. Ndikati hong. Akati hauna mweya mutsvene pauri zvino, handizvo here? Ndikati hamenu, handizivi. Akati wakambotaura nendimi here? Ndikati kwete changamire. Akati haunawo? Ndikati hongu, ndinoziva kuti handina chamunacho mose, ndinozviziva. Ndikati asi hama yangu, ndiri kuchidawo zvechokwadi. Ndikati zvakanaka, iro dziva rakakumirira. Ndikati ndakabhabhatidzwa. Asi ndakati handisati ndagamuchira chamunacho mose. Ndikati zvemune chimwe chinhu chandiri kuda chaizvo. Iye akati zvino zvakangonaka, ndaedza kuti ndibate mweya wake, munoona. Kana ndakazobata mweya wake, zvino uyu ndiye mumwe wavarume ava. Kandakambotaura nomunyengeri wakaipisa, wanga ari uyu. Aigara mukadzi wake aiva nebvudzi dema, asi iye aigara nomukadzi ane bvudzi rakatsvukuruka, akaita vana vaviri naye. Ainwa nokutuka nokumhanya mabhawa anokuita zvose, asi ari muchechi akanga achitaura nendimi nokuprofita. Ndikati ishe ndiregererei. Ndakaenda kumusha. Ndizvozvoye ndikati ndichango handizvinzwisisi. Unenge mweya mutsvene unoropafadza waiburuka, asi izvo waendawo pamunyengeri uyu. Ndikati hausiwo, ndizvozvo chete. Nguva yose iyi zvino ndaiedza kunzwisisa ndichichema. Ndikafunga kuti zvimwe ndikafambidzana navo ndikazoziva kuti chii chaicho apa. Mumwe mukristu wechokwadi, asi mumwe wacho munyengeri chaiye. Ndikagofunga ko zvinorevei? Ndikati Mwari, pamwe kuda ndimi ndakacheyama. Uye ndakati somunhu ndaida kunyatsotevedza zviri mubhaibheri. Nyaya iyi inofanira kunge iri mubhaibheri chete. Inofanira kwandiri, chinhu chose chinoitika chinofanira kubva mubhaibheri. Kana ikasadaro chinenge chiri icho, inofanira kubva omu. Inofanira kuratidzwa mubhaibheri, kwete panzvimbo imwe chete, asi mubhaibheri rose. Inofanira kuzvitenda, zvinofanira kubatana nemagwaro ose. Kana handichitendi. Iyezve Pauro akati kunyange ngirozi ikabva kudenga ikauya ichiparidza imwe ivhangeri ngaive yakatukwa. Ndokusaka ndichitenda bhaibheri. Uye ndakati handikwanisi kuona zvakadaro mubhaibheri. Kwapera makore maviri, ndiko kunge ndarasikirwa nomudzimai wangu nazvose. Ndakanga ndiri kumusoro uko Greensmill pakanzvimbo kangu. Ndinamata ndakanga ndagara mubako mangu kwamazuva maviri kana matatu, aiva mazuva maviri. Ndakabuda mubako kuti ndifefeterwe nemhepo, ndiwane mhepo yokufema. Ndakabuda panze, bhaibheri rangu rakanga riri padanda raiva pamusuo. Ndaipinda napo, muti wakanga wawisirwa pasi une mhanda kumucheto. Ini waiva nemhanda yakanga yakasimukira sezvizvi muti wacho wakaradzikwa. Ino ndakagara ndakatanangira danda iri nokugarapo nguva yousiku ndakatarisa mudenga. Ruoko rwangu rwakasimuka seizvi. Dzimwe nguva ndaibatwa nehope ndiri padanda ipapo. Saizvozvo ndichinamata. Ndaigarako kwamazuva akati wandei ndisingaryi kana kunwa, ndichingonamata chete. Zvino ndakabuda panze kuti ndinofefeterwa kunze kwebako iri. Makanga muchitonhorera nomwando mubako imomo. Saka ndakabuda, bhaibheri rangu rakanga riri pandakanga ndarisiya nezuro wacho. Ndakabva ndazaruka kuvaHebheru chitsauko 6. Ndobva ndatanga kuverenga ipapo. Ngatishiyei tiite tiende mukukwaniswa, tisingaisi zvakare nheyo dzokutendeuka kubva pamabasa akafanira kutenda kuna Mwari nezvakadaro. Nokuti hazvikwanisiki kunavo vakambochekerwa vakarayira zvipo zvokudenga nokudanwa nezvakadaro, asi pakati minzwa noru tumambewa zawa pezgo noku rambwa apero razo mvura inonaya panyika kushongedza nokigadzira icho chava pezgo icho chava pezgo nokurambwa neminzwa noru tumambewa izvo magumazo kupiswa uye chimwe chinhu chakatanga kufuridza ndakafunga kuti izvauya ndinonzwa iko zvino zvinei kuti akandimutsa ipapo ari kugadzirira kundipa chiratidzo iko zvino ndakagara pamucheto wedanda iri ndikagomirira ndakasimuka ndokufamba-famba ndichikwira nokudzika ndakadzokera pakare hapana chakaitika ndakafamba ndichidzokera kubako rangu zvakare hapana chakaitika ndokusimuka ipapo ndikafunga kuti ko chiiko ichi ndakaenda kwaiva nebhaibheri rangu zvakare ndakanzwa zvava pandiri zvakare ndakarisimudza ndokufunga kuti chii chirimo chaari kuda kuti ndiverenge ndakaramba ndichiverenga pamusoro pokutendeukira kuna mwari nokutenda nezvimwewo ndakaverenga kusvika parinoti mvura inonaya nguva dzose panyika kuishongedza nokuigadzirira zvayakatemerwa pano asi minzwa norutumambeva zviri pedyo nokurambwa maguma azvo kupiswa zvaindizunguza ndakafunga kuti ishe murira kundipa chiratidzo chei ndakanga ndaenda kundovakumbirawo zvimwe pakarepo pamberi pangu ndakaona nyika ichitenderera yakarimwa yose pakabva pauya murume akapfeka zvichena akanga akasimudza musoro aidyara mbeu seizvi uye paakapfuura pakauya paakangoti potei negomo paaa mumwe murume shure kwake akapfeka zvitema akatsikitsira pasi achidyarawo mbeu mbeu dzakanaka padzakabuda raiva gorosi mbeu dzakaipawo padzakabuda aiva masawi uye kwakapisa chaizvo panyika gorosi rakabva rarembera hura dzaro roda kuoma nokushaya mvura ndakaona vanhu vose vakasimudza maoko vachinamata kuti mwari atumire mvura uye mushure ndakaonawo mashawi hura dzavo dziri pasi nokushayiwa mvura pakarepo makore makuru akauya mvura ndokutanga kunaya zvikuru ndakanaya gorosi rakanga rakashava raka ndokumira rakati twasvi masawiwo aiva parutivi akati ndokuti twasvi ndakafunga ndingati ko chiiko ichi ndakava zvavandijekera hezvino mvura imwe cheteyo inoita kuti gorosi rikure inoita kuti masawe akure nomweya mutsvene mumwe cheteyo unokwanisa kuburuka paboka ravanhu unokwanisa kuropafadza munyengeri nenzira imwe cheteyo yaunoropafadza vamwe jesu akati muchavaziva nezvibereko zvavo kwete nokuti anodaidzira kana kuti anofara asi nezvibereko zvavo muchavaziva kati hezvoka ndazvibata ishe ndakati zvino ichokwadi chaicho murume uyu anokwanisa kunge ane zvipo asi asingazivi mwari saka zvino ndakanga ndava kutsoropodza zvakanyanya kutaura nendimi maona asi rimwe zuva ipapo mwari wakazozvijekesa kwandiri ndaibhabhatidza kurwizi vanhu vokutanga kutendeuka kurwizi rweohio iye pandakanga ndava kubhabhatidza munhu wechi17 pandakatanga kumubhabhatidza ndakati baba pandinomubhabhatidza nemvura imi mubhabhatidzei nomweya mutsvene ndakatanga kumunyudza mvura uye pakarepo chamupupuri chakabva kudenga kumusoro ndokuburuka chiedza chiya chichipenya mazana nemazana avanhu akanga ari pamucheto porwizi nenguva dza2:00 masikati mumwedzi wachikumi ndokubva chamira pamusoro popandakanga ndiri inzwi rakataura richibvamo rikati sajohani mubhabhatidzi akatumwa kugadzirira kuuya kwakristu kwokutanga iwe une shoko richagadzirira kuuya kwechipiri kwakristu zvakandivhundutsa zvikange zvichandiuraya nokutya uye ndakadududza vanhu vose vaivapo vapfuri vedare navamwe navatengesi vamapiritsi navamwe vose vakanga vari pamucheto porwizi ndakanga ndabhabhatidza vanhu vangaita mazana maviri kana matatu masikati iwavo zvino pavakandibudisamo vakandibudisa mumvura madhikoni navamwewo vakandibvunza vakati ko chiedza chiya charevei boka guru ravanhu vechitema vokuchechi yegilead age baptist church nokulone star navazhinji vavo vaiva pavakatanga kuchema pavakaona zvichiitika vanhu vakafenda nomusikana ndakaedza kumuti abude mugwa rake maakanga ari akapfeka nhumbi dzokutuhwinisa aipinza sunday school mune imwe chechi ndikamuti haungabvimo here maji akati bill ndinobudirei ndikati ndizvozvo haufaniri asi dai ndirini ndingava nokuremekedza evhangeri kuti ndibve pari kubhabhatidzirwa iye ndokuti handisi kuzobva uye paakagarapo achingoseka nokutsoropodza kubhabhatidza kwandaiita nokuti iye akanga asingatendi mukubhabhatidza zvino pakauya mutumwa wajehovha akapidigukira mugwa imomo nhasi uno musikana iyeye ari muchipatara chamapenzi saka haufaniri kutamba namwari saizvozvi Nikona, zvino shure kwenguva aiva musikana wakanaka akatanga kunwa ndokuzorohwa nebhodhoro rehwahwa, chiso chake chikachekwa chekwa, haatarisiki chiso chake. Uye ndipo pakaitika izvozvo. Uye upenyu hwangu hwose ndaiona chinhu ichi, ndichiona chichifamba, ndichiona zviratidzo kuti zvinhu zvichaitika sei. Zvino kwapera kanguva kakati zvakaramba zvichindinetsa chaizvo. Zvakare vanhu vose vaindiudza kuti zvakaipa. Uye ndakabva ndananga kunzvimbo yangu kwandaienda ndichindonamatira. Uye hazvinei kuti ndainamata zvakadii kuti izvi zvisauya kwandiri, zvairamba zvichiuya. Uyewo ndaiva mupurisa anochengeta mhuka mudunhu reIndiana. Zvino ndakasvika kubasa paiva nomurume akanga akagarapo, mukoma munhu anoridza piano kutabhenakiro yangu. Akanditi, "Bill, handingaendi chose here kumadison masikati ano?" Ini ndikati, "Handikwanisi, ndiri kufanira kuenda kundoona nezvemiti." Uye dai ndichangosvika pamba ndava kusunungura bhande repfuti nezvimwe zvakadaro ndichipeta maoko ehembe yangu. Taigara mukamba kaiva namakamuri maviri. Ndakanga ndoda kugeza kuti ndigadzirire kudya. Ndakanga ndageza ndiri kuenda nerimwe divi remba, zvino pasi pomuti mukuru unenge mupuranga. Uye kamwe kamwe chimwe chinhu chakati ndakaita sendichafenda. Uye ndakatarisa ndikaziva kuti chaiva chinhu chiya zvakare. Ndagara pasi pamasitepu uya ndokushetuka kubva mumotokari yake ndokumhanyira kwandiri. Akati, "Bill, wava kufenda here?" Ini ndikati, "Aiwa, changamire." Iye akati, "Ko, zvaita sei, Bill?" Uye ndikati, "Handizvivi." Ndikati, "Ingoendai henyu hama, hapana chakaipa, ndatenda." Mai vangu akabuda nomugomo wemvura akati, "Mudiwa, zvaita sei?" Ini ndikati, "Hapana, mudiwa." Saka akati, "Chiuya zvino kudya kwagadzirirwa." Akabva andimbundira noruoko kondokedza kupinda mba. Ini ndikati, "Mudiwa, ndinoda kukuudza chimwe chinhu." Ndikati, "Wafonerewo waudze kuti masikati ano ndinenge ndisiko." Ndikati, "Midi, mudiwa." Ndinoziva mumwoyo mangu kuti ndinoda Jesu Kristu. Ndinoziva kuti ndakayambuka kubva kurufu ndikaenda kuupenyu. Asi handidi kuti dhiabhorosi ave nechokuita neni. Ndikati, "Handingarambi ndakadai, ndiri musungwa." Ndakati, "Nguva dzose kana chinhu ichi chichingoitika nezvinhu zvakangodaro nezviratidzo izvi zvichingouya nezvimwe zvakadaro kana zvikava chii?" Ndakati, "Pazvaiitika kwandiri ndakanga ndisingazivi kuti chaiva chiratidzo, ndakanga ndisingachiti chiratidzo, ndaiti zviya zvinenge zviroto." Ndakati, "Handizivi kuti chii ichocho." "Uye mudiwa, handidi kutamba nazvo. Vanondiudza kuti ndidhiabhorosi asi ini ndinoda Ishe Jesu." Vakadaro, "Bill, haufaniri kuteerera zvaunoudzwa navanhu." Ndikati, "Asi mudiwa, tarisa vamwe vaparidzi." Ndikati, "Ini handizvidi." Ndikati, "Ndava kuenda kunzvimbo yangu musango. Ndina madhora angasvika 15. Iwo chengeta Bill nawo." Bill akanga achiri kakomana kaduku, kamunhu kaduku. Ndikati, "Iwe tora inokwanira iwe naBill kuti ikuraramisei kwakanguva." Wavafonera wataura kuti dzimwe nguva ndingadzoka mangwana, pamwe handidzoki. Handisina kudzoka mushure mamazuva mashanu anotevera, ngavaise mumwe munhu panzvimbo yangu. Uye ndakati, "Mi, handisi kuzodzoka kusvikira Mwari andivimbisa kuti achabvisa chinhu ichi pandiri kuti chazoitika zvakare. Fungai kusaziva kunogona kwa pamunhu." Ndo ndakaenda kousviki iwohwo. Mukamba kwamapango avo mangwana acho kwati dokei, ndakanga ndichida kuzoenda kumusasa wangu zuva raitevera kumusoro uku, seri kwegomo kana kuti kakomo. Ndingadaro zvino ndopinda musango imomo. Handitendi kuti FBY yaindiwana imomo. Saka mukamba kamatandaka ndakanga ndanamata masikati ose kusati kwanyanya kusviba. Ndainamata ndichiverenga mubhaibheri pakanzi, "Mweya wavaprofita uri pasi pomuprofita." Handina kukwanisa kuzvinzwisisa. Saka makanga mava nerima mukamba akadikaka kwandaisimboteya muka ndichiri mukomana. Ndaiva nemisungo yangu ikoko uye ndichiraura usiku hwose. Kaingova kamba kakasakara kamapango kaiva ikoko kaiva namakore kavakwa. Pamwe kaigarwa nomumwe munhu kasati kaparara sezvakanga kaita. Uye zvino ndakanga ndakamirira ndiri imomo. Ndakafunga kuti zvakanaka nguva dzakaswedera kuna 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock mangwanani. Ndaifamba-famba ndichitendererawo kuno uko imomo. Ndogara pasi pachigaro kwete chigaro asi kabhokisi kechimwe chinhu. Ndakagara pasi ndokufunga kuti, Mwari, sei muchiita izvi kwandiri?" Ndakati, "Baba, munoziva kuti ndinokudai. Munoziva kuti ndinokudai." Uye ini handidi kugarwa nadhiabhorosi. Handidi kuti zvinhu izvi zviitike kwandiri. Ndapota, Mwari, musarega zvinhu izvi zviitika zvakare. Ndakati, "Ndinokudai, handidi kuenda kugehena." Zvinondibatsirei kuparidza nokuedza nokushingaira kana ndakatsauka uye handisi kuzviendesa gehena ini chete ndikuendesawo zviuru zvavamwe vanhu vandiri kutungamirira kana mazana mazuva iwayo uye ndakanga ndiine shumiro huru ndakati zvakanaka handidi kuti zviitike zvakare kwandiri ndakagara pasi pachituru ichi ndakanga ndakangogarawo magariri awa saizvozvi pakarepo kamwe kamwe ndakaona chiedza chichipenya mumba ndakafunga kuti pane ari kuuya netochi ndatarisa ndikafunga zvakanaka chino chava pano pamberi pangu chaipo pasi pose pakanga pari pamapuranga nechaivapo apa pamberi pangu chaipo paiva nechitofu chegaba pakona musoro wakanga wabviswa pachiri zvino zvino imomo maiva nechiedza pasi ndakafunga chiripiko zvakanaka hachisi kubva ndakatarisa ndaiya chino chakanga chava pamusoro pangu chaipo chiedza chimwe chete ichi pamusoro pangu chaipo chakamira sezvizvi chichitenderera somoto unenge woruva wesimaragdino chichingoti saizvozvo pamusoro pacho saizvozvo uye ndakachitarisa ndikafunga kuti ko chiiko ichochi zvino chakandityisa uye ndakanzwa munhu aiuya aingofamba chete asina shangu ndakaona tsoka yomunhu ichipinda mumba makanga mune rima mose kusiya chete pachaiva chichivhenekera pasi ndakaona tsoka yomunhu ichipinda zvino paakapinda mukati akafamba achiuya aiva murume angaita kwandiri aita sokunge anorema mazana maviri amapaundi anga akapeta maoko ake seizvi ndakanga ndachiona chiri chamupupuri ndakanga ndanzwa chichitaura neni ndakambenge ndachiona chiri chiedza asi akakaiwa kutanga kwokuti ndione mufananidzo wacho chakafamba chiuya kwandiri pedyo pedyo chaipo muchokwadi chamwari dzangu ndakafunga kuti ndichatsemuka hana chimbofungai zvii sepanzvimbo iyoyo zvinokuita kuti unzwe zvimwe chetezvo zvimwe nguva wakura pazviri kupfuura ini pamwe wamukristu kwenguva yakareba asi zvai kuita kuti unzwe zvimwe chetezvo nokuti shure kwazana nemazana achakandishanyira chinoitisa chiveve pachinoswedera pedyo neni pamwe chinondiita kuti ndinoita kunge ndichafenda ndinenge ndaneta kazhinji pandinobva papuratifomu ndikagarisapo ndinobva ndafenda zvachose vanhu vaindiitakura ndiri mumotokari kwamahawa akawanda ndisingatombozivi kuti ndiri kupi handikwanisi kuzvitsanangura verenga mubhaibheri umu uye ndiro richatsanangura kuti chii waro rinotaura kudaro saka ndakanga ndakagara ipapo ndakamutarisa ndakanga ndakasimudza ruoko rwangu seizvi iye akanga akanyatsonditarisa akafaranuka asi akanga ane inzwi rakadzika ubvati usatya ndatumwa kubva muupo hwamwari shamasimba paakataura inzwi iroro ranga riri inzwi rimwe chete iro rakataura neni ndichine makore maviri uye nguva dzose ndichikura ndakaziva kuti ndiye uye ndakafunga kuti zvino uye chinzwai izvi zvino chiteererai kunaurirano ndichatsanangura nopa ndinokwanisa napo sokuziva kwangu manzwi acho nokuti handichanyatsorangariri iye ndakati ndakamutarisa saizvozvo iye akati usatya zvinyoronyoro akati ndatumwa kubva muupo hwamwari shamasimba zvokuudza pamusoro pokuberekwa kwako kunokatyamadza zvokuziva kwamunoita kuti pakuberekwa kwangu pakaitikei chiedza chimwe chetecho chakamira pamusoro pangu pandakaberekwa uye nokudaro akati kuberekwa kwako kusinganzwisisiki noupenyu hwako kunokatyamadza zvakaitwa kuratidza kuti unofanira kuenda kunyika yose uchinamatira vanorwara uye akati hazvina mhosva kuti vanonzwei uye akatsaura mwari ari mutongi wangu anoziva kuti akatsaura kenza akati hapana ukaida kuti vanhu vakutende ukaperera paunonamata hapana chichamira pamberi peminyengetero yako kunyange kenza ndikuona ukaida kuti vanhu vakutende ndakaona kuti akanga asiri muvengi wangu akanga ari shamwari yangu zvino handina kuziva kuti ndava kufa here kana kuti chii chiri kuitika paaiuya kwandiri saizvozvo ndakati zvakanaka changamire ndakandiri chii chandinoziva pamusoro pokupodzwa kwavarwere nezvimwe zvakadaro nezvipo izvozvo ndakati zvino changamire ndiri munhu murombo ndakandiri pakati pavanhu vangu inini ndinogara navanhu varombo handina kudzidza uye ini handikwanisi havanganinzwisisi ndikati havanditendi iye akati somuprofita mozisi akapuwa zvipo zviviri kana kuti chiratidzo ndingadaro kusimbisa shumiro yake Naizvozvo iwe uchapuwa zviviri nokudaro iwe uri piwawo zviviri. Zviviri kusimbisa shumiro yako. Akati chimwe chacho ndechokuti uchatora munhu waunenge uchinamatira noruoko, ruoko rwako rworuboshwe nerwavo rworudyi. Yakatizvino mira wakanyarara. Uyezve hapachava nechinoitika mumuviri wako. Iye akati zvadaro namata zvikabva chirwere chinenge chabvawo pamunhu. Zvikarega kubva ingokumbira maropafadzo woenda hako. Ine ndikatitsangamire ndinotya kuti havanganditendi. Iye akati chechipiri ndechekuti kana vakasateerera icho vachateerera ichi. Akati chaitika kuti uchaziva zvakawanzika chaizvo zvomwoyo yavo. Akati izvi vachazviteerera. Asi kandakadero changamira ndicho chikonzero ndiri kuno usiku huno. Ndakataurirwa navafundisi vangu kuti zvinhu izvo zvanga zvichiuya kwandiri zvakaipa. Yakati wakaberekwa munyika ino nokuda kwechikonzero ichocho. Muri kuona zvipo hazvinei nokutendeuka. Akati wakaberekerwa chikonzero ichocho munyika ino. Uye ndakati asika changamire, ndikati izvi vafundisi vangu vakandiudza kuti waiva wauya mweya wakaipa. Iye ndakati vai ndicho chikonzero ndiri pano ndichinamata. Zvino izvi ndizvo zvaakanditaurira. Wakandirondedzera kuuya kwache Jesu mukuuya kwake kwokutanga. Uye ndakati zvinoshamisa hechi shamwari dzangu. Muregai ndimbomira pano kwakanguva ndidzokere kumashure. Chainyanya kundityisa ndechokuti nguva dzose dzandaisangana navahuki vaiziva kuti pane chakanga chaitika. Zvino izvozvo zvakanga zvichakarondiuraya. Pamaenzaniso rimwe zuva ini navazukuru vangu taifamba mugiraundi remutambo tichiri vakomana chifamba hedu. Pakanga paine muhuki akanga akagara mune rimwe tende, mudzimai wechidiki aitaridzika zvakanaka akanga akagaramo. Isu taifamba hedu tichipfuura napo, iye akati, "Nhaiwe, chimbouya pano zvishoma." Tose vakomana vatatu takatendeuka. Endokuti iwe une juzi rine mutsetse mutsetse, aireva ini. Uye ndakati, "Matiko amai." Ndakafunga kuti dzimwe nguva aida kuti ndomutengera kokora kana zvimwe zvakadero. Akanga ari mudzimai wechidiki pamwe angaita makore makumi maviri, anoraudza zvishoma kana akada kudaro akagara ipapo. Ndakafamba ndikaenda kwaari ndikati, "Matiko amai, ndakubatsireiko?" Zvino iye akati, "Nhai, unoziva here kuti pane chiedza chinokutevera? Wakaberekwa pasi pechiratidzo." Ini ndikati, "Muri kurevei?" Iye akati, "Hongiwo, wakaberekwa pasi pechiratidzo. Pane chiedza chinokutevera, wakazvarirwa basa dzvene ramwari." Ini ndikati, "Ndibvirei pano amaimi." Ndakatanga kufamba ndichibvapo nokuti amai vangu vakanga vandiudza kuti zvinhu zvakadero zvadhiabhorosi. Vaitaura chokwadi. Saka ini izvozvo zvakandityisa. Uye rimwe zuva ndiri mupurisa aichengeta muka. Ndakaenda kubhazi. Ndakakwira mubhazi ndakanga ndichinge ndinopinda pasi pesimba remweya kazhinji. Ndakanga ndakamirapo, shure kwangu kwaiva nadhiraivha wechikepe. Ndaienda kupatirori. Kubhaza kwangu kuHenrysville Forest ndiri mubhazi. Ndakaramba ndichingonzwa kakusanzwa zvakanaka. Ndakatarisa-tarisa imomo ndokuona mudzimai mufeme akanga akagaramo akapfeka zvakanaka. Akati, "Ko, wakadii?" "Ndiri makadiiwo imi?" Ndakangofunga kuti mudzimaiwo ari kutaura muziva. Ndakaramba ndichi, akati, "Ndoda kutaura newe zvishoma." Ini ndikati, "Zvakanaka amai." Ndokutendeukira kwaari. Akati, "Wanga uchiziva here kuti wakaberekwa pasi pechiratidzo?" Ndakafunga kuti mumwe zvakare wamadzimai aya asinganzwisisiki. Saka ndakangotarisa panze, handina kumbomupindura kana chinhu zvacho. Ndakangoramba. Akati, "Ndingataura newe here zvishoma?" Ndinongoramba ndichi, "Akati, rega kudaro." Ndakaramba ndakatarisa mberi. Ndakafunga kuti handisi kuita somunhu ane tsika. Akati, "Ndinoda kutaura newe zvishoma." Ndakaramba ndakatarisa mberi, handina kumbomuteerera. Ndakaripo ndakafunga kuti ndinoda kuona kuti achataura zvimwe cheteiwo zvinotaurwa navamwe here. Ndakatendeuka ndikafunga kuti, "Oh, imiwee, zvakandidederesa, ndinozviziva nokuti ndakanga ndisingadi kuzvifunga." Ndakatendeuka iye akati, "Pamwe rega ndikuudze zvandiri." Akati, "Munoziva zvenyeredzi?" Ini ndikati, "Ndafungira kuti muri zvakada kudaro." Akati, "Ndiri parwendo ndokuenda kuChicago kundoona mwanakomana wangu mufundisi wechibaptist." "Zvakanaka amai." Akati, "Handakambokuudza here kuti wakaberekwa pasi pechiratidzo?" Ndikati, "Kwete amai, zvino apa ndakavanyepera, muri kuona." Iye ndakati, "Ndaida kuona kuti aida kuti kudini." Iye akati, "Ndakati, kwete amai." Iye akati, "Havana, vafundisi havana kukuudza here?" Ndikati, "Handina chokuita navafundisi." Iye akati, "Mhm." Akati, "Kwandiri." Ndakati, "Zvakanaka." Iye akati, "Kana ndikakutaurira zuva rawakaberekwa, unozvitenda here?" Ndikati, "Kwete amai." Yakati asika ndinokwanisa kukudza musi wakaberekwa. Ndikati handishitendi. Yakati wakaberekwa musi wa 6 kubvumbi gore ra 1909 nenguva dza 5 o'clock mangwanani. Ndikati ndizvozvo. Ko munoziziva sei? Kati aurira dhiraivha wechikepe kuti akaberekwa riini. Akati handikwanisi. Ndikati ko munoziziva sei? Akati ona akachangamire. Akati ndokutanga kutaura pamusoro pezvinyeredzi zvemuchadenga. Akati shure kwamakore akati akadaro, unorangarira pakauya nyeredzi inonzi yamasase yakatungamirira vachenjeri kuna Jesu Kristu. Uye ndakati shamisikei shoma. Unoziva? Ndikati zvakanaka, handina chandinoziva nezvokunamata. Yakati asika wakambonzwa pamusoro pavachenjeri vakauya kuzoona Jesu? Ndikati hongu. Iye akati zvino vachenjeri vakanga vari chii? Ndikati zvandinongoziva ndezvokuti vaingova vachenjeri chete. Iye akati komuchenjeri chii? Akati zvimwe chete izvo zvandiri, munhu anodzidza zvinyeredzi, muongorori wenyeredzi, ndizvo zvavanodaidzwa vachiitwa. Akati unoziva, Mwari asati aita chinhu panyika anotanga achiratidza mudenga. Zvoitwa panyika? Ndikati handizvizivi. Iye akati zvakanaka, akadoma mbiri kana nhatu, mbiri nyeredzi nhatu dzarasa Mars, Jupiter, Venus, handidzo dzaakataura. Asi akati dzakapesana nzira yadzo dzikauya pamwe chete dzikaita. Akati pana vachenjeri vatatu vakauya kuzosangana naShe Jesu. Mumwe aibva kudzinza Rahamu, mumwe achibva kudzinza raShemu, nomumwe waibva kukunera Jafeti. Akati pavakasangana paBheterehema, nyeredzi nhatu dzaimirira kwavaibva. Munhu wose wapanyika akati ane chokuita nenyeredzi. Akati bvunza mutyairi wengarava, uyo mwedzi paunofa nenyeredzi yomudenga painoenda? Mazaisaya haabve aendawo, anouya. Ini ndikati nomubvunzirei, ndinozviziva. Iye akati zvino kuberekwa kwako kune chokuita nenyeredzi dzokudenga. Ndikati zvino izvozvo handizvizivi. Iye ndokuti zvino vachenjeri vatatu ava vakauya. Akati nyeredzi nhatu idzi dzakabva kumativi akasiyana ndokusangana paBheterehema. Vanotivo vakabvunzurudza ndokuzoona kuti mumwe waiva wedzinza raHamu, mumwe raShemu, mumwe raJafeti, vanakomana vatatu vanowa. Akati zvino vakauya vakanamata Ishe Jesu Kristu. Iye akati pavakauyako, akati vakauya nezvipo vakamupa. Uye akati Jesu Kristu akati mushumiro yake, kana evhangeri yaparidzwa nyika yose kuvanhu vaHamu, Shemu naJafeti, iye aizodzoka zvakare. Uye akati zvino nyeredzi dzedenga idzi padzinofamba, akati dzakaparadzana, hadzina kuzombova panyika zvakare kubvira nguva iyoyo pane zvinozivikanwa. Asi akadaro shure kwamazana akati amakore dzinosangana mukufamba kwadzo saizvozvo. Ana panoziva zvinyeredzi muno angangoziva zvaaitaurwa nomudzimai, ini handizvizivi. Saka paaitaura akati zvinosangana saizvozvo. Uye akati mukupupurira chipo chikurukuru chakapiwa vanhu Mwari paakapa mwanakomana wake, nyeredzi idzi padzinosangana zvakare, akadaro anotumira zvakare chimwe chipo panyika. Akati iwe wakaberekwa panguva yokusangana uku. Handicho chikonzero ndazviziva. Zvakanaka. Ndakati amai, chokutanga handina zvandinotenda pazviri, handina mati zvakare, handichadi kunzwa zvimwe pamusoro pazvo. Ndakabva ndabvapo. Nokudaro ndakamumisa asati apedza ndokubva ndaburuka. Nenguva dzose ndikasangana nomumwe akadaro ndizvo zvaiitika. Iye ndakafunga kuti sei madhimoni achiita izvi? Ivo vaparidzi pavaiti ndidhiabhorosi, ndidhiabhorosi, vakanga vatoita kuti ndizvitende. Uye usiku uhwu hwandaiva mukamba kaya paakataura pamusoro pazvo, ndakamubvunza ndikati zvino sei masvikiro nezvimwe zvakadaro navanhu vane madhimoni? Ndivo vanotaura pamusoro pazvo, asi vaparidzi, hama dzangu, vachindiudza kuti ndezvomweya yakaipa. Noteererai zvaakandiudza iye uyo ari mumufananidzo. Akati sezvo zvakanga zvakaita kare, ndizvo zvazviriko zvino. Akatanga kundiudza kuti shumiro yaShe wedu Jesu Kristu payakatanga, vaparidzi vaiita kanga ari Bheerizebhabhu, dhiabhorosi. Asi madhimoni aiita kanga ari mwanakomana waMwari mutsvene woga waIsraeri. Madhimoni, tarisai muone Pauro naBharabhasi vaiparidza kuya. Vaparidzi vakati varume ava vapidigura nyika vakaipa ndivana dhiabhorosi. Asi muwiki uya munzira akaziva kuti Pauro naBharabhasi vaiva vanhu vaMwari, akati vanhu vaMwari vanotaurira nzira youpenyu. Ndizvo here? Masvikiro navavuki, vanhu vane madhimoni. Asi tinozadzwa nedzidziso dzavanhu dzeBhaibheri kusvikiri pasina zvatinoziva nezvomweya. Inovimba, muchandida shure kwezvizvi. Asi ndizvo zvazviri, ndikureva maPentecost zvekare. ndichozvo kutomuka nokutamba hazvirevi kuti unoziva zvomweya zvinodikanwa kusangana naye chiso nechiso ndizvo zvaunoda iyo chechi yamwari yaari kugadzira kumutsa ndizvozvo kana vabatana muhumwe nesimba mumweya yakaenzanisana izvozvo uye akandiudza kuti vaparidzi vakanga vatadza kuzvinzwisisa uye akandisimbisa kuti vaparidzi vakanga vatadza kuzvinzwisisa zvino paakanditaurira izvozvi zvose uye kuti jesu iye ndikati ko izvika zvinhu izvi zvinoitika kwandiri zvinoona iye akati izvozvo zvichawanda zvigokura nokukura uye akandirongedzera achindiudza kuti jesu akazviita sei uye kuti akanga auya aine simba raifanoziva zvinhu nokutaurira mudzimai patsime haana kuzviita muporesi akati aita zviya sokuratidzwa kwaaitwa nababa iye ndikati ko ungava mweya upi unodaro iye akati waiva mweya mutsvene zvino pakarepo pane chakaitika mandiri yakaziva kuti chinhu chandaifuratira ndicho chaicho chandakaunzirwa pano namwari uye ndakazoona kuti zvaiva zvimwe chete samafarisei mazuva akare vakanga vatadza kududzira magwaro nokudaro kubva ipapo ndakatora dudziro yangu pazviri zvandakataurirwa nomweya mutsvene ndakamuudza kuti ndichaenda iye akati ndichava newe uye mutumwa akabva apinda muchedza zvakare zvikatanga kutenderera nokutenderera nokutenderera tsoka dzake seizvi nokubva apinda muchedza nokubuda mukamba kaya ndakaenda kumba ndava munhu mutsva ndakaenda kuchechi ndikandoudza vanhu pamusoro pazvo waiva musi wesvondo manheru uye zvino nechitatu manheru vakaunza mudzimai mumwe wamaneso kumai vakanga ava kufa nekenza angosara mumvuri chete pandakaenda kwaari kuti ndinomubata pakauya chiratidzo pamberi pangu ndikamuona ava kushanda basa rounesi zvakare nokuluivhila anonzi akatofa kare kare nhari kujefferson kwaari kurapa ashanda kwamakore nokuti ndakatarisa ipapo ndikaona chiratidzo ichocho ndakatendeuka ndisinganyatsozivi zvandaita ndikamirapo ndikadedera pavakatanga kundiunzira murwere uyu uye manesi navamwe vamire vakamupoteredza iye akararapo chiso chakaondoroka maziso apinda mukatikati Margie Morgan kana muchida kumunyorera ari pa 411 Noblodge Avenue Jeffersonville Indiana kana kunyora Clark County Hospital Jeffersonville Indiana regai yakupei chapu chapupu uye ndakatarisa murwere wekutanga iye paakauya ndakaona chiratidzo ndakaona mudzimai uyu achirapa zvakare achifamba-famba akasimba ari mutano zvanzi najehovha haufi uchararama murume wake munhu anoremekedzwa chaizvo muzvinhu zvomunyika ino akanditarisa zveri izvi ndakati changamire musatya henyu mudzimai wenyu achararama akandidana panze akati akadana madhokotera maviri kana matatu akati unovaziva here ndikati hongu kwakati ndakatamba naye gorofu akati kenza yaputira putira ura hwake haambokwanisi kana kumusuka nomushonga unosvukisa mukati ini ndikati handina mhosva kuti anonzwei chimwe chinhu chaiva mandiri ndakanga ndaona chiratidzo zvino murume uyu wakandiudza akati chose chose chandinenge ndaona ndichitaure nokudaro chichaitika saizvozvo zvino akandiudza ini ndinozvitenda mwari ngaarumbidzwe mazuva mashoma nana kubva ipapo akanga ava kutozviwachira achitofamba-famba iko zvinoore mamapaundi zana namakumi matanhatu namashanu ava mutano zvakakwana zvino pandavakazvigamuchira zvakabva zvaitika robert dautry akandidana zvikabva zvapararira nokutexas nenyika yose uye umwe usiku kakaitika kana kana kashanu ndakanga ndisinganzwisi zvokutaura nendimi nezvimwe zvakadero ndaitenda murubhabatiro womweya mutsvene ndaitenda kuti vanhu vaikwanisa kutaura nendimi mumwe zuva usiku pandaifamba ndichienda mucathedral musan antonio texas ndichifamba ikoko mumwe mukomana akatanga kutaura nendimi sokunge pfuti kana chigwagwagwa chiri kupfuura achikurumidza nechekumashure kumashure shure pakasumuka mumwe murume akati zvanzi najehovha murume ari kuenda mberi uko ane shumiro yakagadzwa namwari samasimba sajohani mubhabhatidzi akatumwa kugadzirira kuuya kwokutanga kwajesu kristu nokudaro uyu akatakura shoko richagadzira kuuya kwajesu kristu kwechipiri ndakaita sendichanyura ndakasimudza musoro ndikati unoziva murume uyu here iye akati kwete changamire ndikati iwo unomuzivawo here iye akati kwete changamire ndikati unondiziva here iye akati kwete changamire ndikati ko uri kuite pano iye akati ndazvivenenga mupepa nhau uye kazhinji ndiwo aiva manheru okutanga womusangano akatarisa uko ndikati ko wauya sei pano akati vamwe vanhu vakandiudza kuti pachange paine mupodzi wavo varwere saka ndauya ndikati ko imi hamuzivani here iye akati kwete imiwei ipapo ndakaona kuti isimba chairo romweya mutsvene pandaichimbofunga nguva yapfuura kuti zvakatsveyama Ndinakazwa kuti mutumwa wamwari uyu aiyanana navanhu ava vakanga vaine zvipo izvi. Nyangwe akanga vaine zvimwe zvokuedzesera nenyonganyonga neebhabhironi mazviri. Asi mukati mazvo maiva nezvechokwadi. Kristu, ndakaona kuti chaiva chokwadi. Makore akafamba mumisangano vanhu vaiona zviratidzo nezvimwe zvakadaro. Imwe nguva vemapikicha akachitora mufananidzo pandakanga ndakamira pane imwe nzvimbo kwaakanzi handivafunga maiva mumisangano yakadai munzvimbo yakada kukura seino, uye ndakanga ndakamira ndichiedza kuchitsanangura. Vanhu vaizviziva vaigara pasi vachiteerera, mamethodist, mabaptist, mapresbyterian navamwe vakadaro. Ndakatarisa nokumukova ndikaona chichiuya chichipinda chichiti, gara pasisina chikonzero chokutaura zvakare nokuti chauya. Chakauya vanhu vakatanga kuita ruzha. Chakauya kandaiva ndokubva chamirapo pachakanga chava kumira. Mumuparidzi akamhanya akati, ai, kana chiona ichi. Chakabva chamurova nokumupofomadza chaizvo akazadzarikira kumashure. Nokwanisa kumuona pamufananidzo mubhuku. Paakazadzarika shure, musoro wake wakatsikitsira seizvi. Nogona kuona mufananidzo wake uye chakamira ipapo. Mutori wemufananidzo wamapepanhau ndiye wakagona kuchitora panguva iyi. Asi ishe vakanga vasati vava kuda. Nomwe usiku kuHouston, Texas, aivawo nezvuru nezvuru zvavanhu. Taiva tiine mazana masere, zviuru zvisere panzvimbo iyi munoti chii, imba yemimhanzi. Pedyo nokuSam Houston Colosseum, neikoko padibhedhi usiku ihwohwo, nokuti mumwe muparidzi wechibhaptisi akati, ini ndaiva munyengeri chaiye uye munyengeri pane zvokunamata, uye kuti ndaifanira kudzingwa muguta iroro, uye kuti ndiye aifanira kuzviita. Hama Bhosvo vakati, hama Branham, ungarega chinhu chakadaro chichiitika here? Mupfunzei. Ini ndikati, kweri changamire, handidi kuitisana naro. Ivhangeri haipo kuti vanhu vaite nharo, iripo kuti vanhu vairarame. Ndakati, hazvina mhosva kuti ungamupikicha zvinoguta sei, anongoramba munzira iyoyo. Ndakati, iye hazvimbomushanduriko, Mwari kana akatadza kutaura nomwoyo wake, ini ndingazvikwanisa sei? Zvarakatevera zvakabuda zvakare achiti, zvinoratidza zvavari, achitaura mupepanhau reHouston Chronicle. Zvinoratidza zvavari, vanotya kupindura pane zvavanoparidza. Hama Bhosvo vakauya kwandiri, vakanga vava namakore makumi manomwe anoraudza. Hama yakanakisa. Vakauya vakandimbundira noruoko rwavo vakati, hama Branham, munoreva here kuti muri kungosiya zvakadaro? Ndikati, kwete hama Bhosvo, kwete changamire. Handisi kuzvondopikisa. Ndikati, hazvinaki. Ndakati, zvinongokonzera gakava kana tava kubva papurupeti ipapo. Ndakati, ndino musangano iko zvino, handidi kuti zvinhu zvigokanganiswa nezvizvi. Musiyai akadaro. Ndikati, ndizvo bedza ari kungogwauta chete. Ndikati, takambova navo kumashure uye hazvibatsiri kutaura navo. Ndakati, vanongoenderera mberi vachizvitutumadza. Ndikati, kana vakambogamuchira zove chokwadi, vakazoiramba, Bhaibheri rinoti vayambuka muganho wenyasha uye havazofi vakaregererwa munyika ino kana inouya. Vanoti izvi ndidhiabhoros uye hapana zvavangaita. Vakagarwa nomweya wezvinamata anovadhiabhoros. Vangatanoziva kuti ichokwadi kuti mweya wadhiabhoros unonamata. Hongu changamire, vanhu vanoita sevari pachokwadi. Zvino izvo hazvina kugamuchirika zvakanaka pandati kunge vane chokwadi asi ichokwadi. Vano mufananidzo chete wokunamata asi vachiramba simba racho. Ndizvo chaizvo zviratidzo nezvishamiriso ndizvo zvinoratidza Mwari nguva dzose. No, iye akati zvinenge zvakadaro mazuva kupedzisira. Nocherechedzai, mudara Bhosvo na vakanga vachifanira kuuya nemi, asi vakanga vaita sokuti netei vachangodzoka kubva Japan. Vanga vachida kuvapo vachaenda neni kuLubbock. Venekudaro vanga vachinzwa dziwa rakaipa, saka havana kukwanisa kuuya nhasi ivo nomudzimai wavo. Vanhu vose vakafunga kuti vanoratidzika zvakare. Vakamira apo vakati, zvakanaka hama Branham, namatarisire aya akadzikama munoziva. Vakati, regai ini ndiende. Vakati, kana imi musingadi kuenda. Ini ndikati, awa hama Bhosvo, handidi kuti muende munozopinda munharo. Ivo vakati, hapazoine shoko rimwe chete zvaro renharo. Nosati ndapedza, teerera izvi. Vakadzikako, ini ndikati, kana musingazoiti nharo zvakanaka, vandinoimbisa kusaita nharo. Vaya vanhu vangasvika zviuru makumi matatu munhandare iyi usiku uhwu. Hama Wood vakagara apo vakanga varipo panguva iyi. Vagarawo muimba iyi. Zvino mwanakomana wangu akati kuti mudzimai wangu akati, hamusi kuenda kumusangano here? Ndikati, kwee, handingaendi kundonzwa vanhu vachiitirana naro. Kwete changamire, handidi kundoteerera izvozvo. Wao usiku chimwe chinhu chakati, endako. Akahaya teksi, munina wangu nomudzimai navana ndokubva taenda. Takaenda pabharikoni pakamuri 30 pakakwirira ndokugarapo. Utana hama Bhosvo vakaenda vachifamba somumiriri, maona. Vanga vanyora vimbiso dzina mazana matanhatu dzomubhaibheri. Vakazvino, Dr. Best, uyai muchikotora imwe yevimbiso idzi mudziratidze kuti hadzichina basa nebhaibheri. Imwe neimwe yevimbiso idzi iri mubhaibheri ichataura pamusoro paJesu Kristu achiporesa varwere muzuva rino. Mungakwanisa kutora vimbiso imwe chete ne Bible moiratidza kuti haichashandi ne Bible. Ini ndinogara pasi nokubata ruoko ndichiti muri kutaura chokwadi. Yakadizvo ndichazoona ndauya mberi ikoko aida kuti apedzisire kutaura kuti azokwanisa kupfudza zvehama Bozwe muri kuona. Hama Bozwe vakati zvichine hama Best, ndichakubvunzai chimwe chinhu. Munipindura kuti hongu kana kwete. Vakachava tapedza kakava iko zvino. Akati ndichazvipindura izvozvo. Akumbira mutungamiri kuti vabvunze akati zvakanaka. Mazitauro dzikinyiro aJehovha aishandawo pana Jesu here hongu kana kwete? Zvakava zvapedza nyaya. Zvakava zvapera. Ndoda kuti ndakanzwa chimwe chinhu chichifamba mandiri. Handida kunge ndachifunga izvozvo ini pachangu. Ndirikuona uye ndakafunga kuti oha mazoona kaizvi hambozvipinduri izvi. Ndamusunga akati zvino Dr. Best ndinoshamiswa. Iye akati ndichazvipindura izvo. Vakati ndinoshamiswa kuti haukwanisi kupindura mubvunzo wangu mudukusa. Vanga vakadzikama segaka uye vachiziva pavakamira. Vakabva vagara pasi negwaro iroro. Akati pedza maminitsi ako makumi matatu ndichazvipindura mushure. Vabhauzi vagarapo ndokutora gwaro iroro vakasunga murume uyu naro kusvikira chiso chake chakatsvuka zvokuti waitokwenyera machisi pachiri akapfuta. Akasimukapo akatsamwa ndokubva kandira mapepa pasi. Akabva aparidza evhangeri yechikambelayo. Ndakambenge ndiri mubhaptist ndoziva zvavanotenda. Aiparidza pamusoro pokumuka kwakafa kana ichi chinofa chinge chafuka kusafa zvino ndipo patichava nokuporeswa kwomutumbi. Oh zvangu, ko kana tashandurwa tinongoda kuporeswa mutumbi kwei? Kana chinofa chafuka kusafa kumuka wakafa. Akatopikisa chishamiso chakaitwa naJesu pana Lazaro. Akati akafa zvakare uye chaingova chinhu chengwa duku. Ipa akapodza akati unzai mupodzi wavarwere ndimuona achiita zvishamiso. Akava neka kakava zvino hama Bozwe vakati muri kutishamisa hama Bezi nokuti hamuna kupindura kana mubvunzo mumwe wandakubvunzai. Nokuda rakabva avira chaizvo. Ndiunzirei mupodzi iye ndimuona achipodza. Vari hama Bezi munotenda here kuponeswa kwavanhu? Akati chokwadi. Akati mungada here kunzi muponesi kwavanhu? Akati kana napadiki pose. Hamungavi muponesi nokuti munoparidza vhangeri yokuponesa mweya. Akati kwete aiwa kwete. Vakati nokudaro hama Bhuranama havasi muporesi wavanhu nokuti vanoparidza kupodzwa kwezvirwere. Havasi muporesi wavanhu, vanonongedzera vanhu kuna Jesu Kristu. Iye akati uyai naye pano apa ndimuona achiita zvishamiso. Ndinoda kuona vanhu ivavo kwapera gore ndozokuudzai kuti ndinozvitenda here kana kwete. Hambozo vakati hama Bhesi, izvi zvinoita sezvakamboitika pakarivhari zvokuti buruka pamuchinjikwa tigokutenda. Murikuona uye zvino oh varume akaputika nehasha. Ndoda kumuona achiita zvishamiso, ndoda kumuona achiita zvishamiso. Vatungamiri vakamuti agare pasi. Akafamba ipapo zvino paiva nomuparidzi wechipendekosi akamusoropodza ipapo. Vakamuti achinyarara. Hama Bozwe vakati aiwa aiwa kwete kwete. Saka vatungamiri vakamuti agare pasi. Emo ndicho akasimuka akati ndiwo maonere esangano reSouthern Baptist Convention here. Akati imi vaparidzi vechibaptist. Sangano reSouthern Baptist Convention ratumira murume uyu here kana kuti auya ega? Vana kumupindura akati ndirikubvunza imi aivaziva mumwe nomumwe wavo. Vakati auya ega. Nondirozva kuti mabhaptist anotendavo mukuporeswa kwavarwere. Vakati auya ega. Naizvi zvakazoitika. Ipapo hamapozoti vakati ndinozva kuti Brother Branham vari muno muungano kana vachida kutaura kuungano mukuvhara zvakangonaka. Akati musaenda. Ndikati handiendi. Pakaripo chimwe chinhu chakauyapo chikatanga kutenderera ndikaziva kuti akanga ari mutumwa waJehovha. Akati simuka. Vanhu vangaita mazana mashanu vakabatana maoko avo seizvi kuita nzira kuti ndiende kupurupita. Ndikati shamwari dzangu, ini handisi muporesi wavarwere, ndiri hama yenyu. Ndikati hama Bhesi, pasina kana hama Bhesi. Ndikati pasina kukushorai hama yangu aiwa kana mune kodzero kumaonero enyu neniwo zvakare. Ndikati nokuti tarisai hamuna kukwanisa kujekesa nyaya iyi nehama Bozwe. Hamugoni kujekeserana nani zvake anoverenga Bhaibheri anoziva zvinhu izvi. Ngati kana iri nyaya yekuporesa vanhu handikwanisi kuvaporesa hama Bhesi. Asi ndiri pano manheru oga oga kana muchida kuona Ishe achiita zvishamiso uyai. Anozviita manheru oga oga. Iye akati ndinoda kukuonai muchiporesa munhu ndigomutarisa pamwe mungamudzimaidza namasaramusi enyu nokudzimaidza kwenyu asi. Akati ndinozoda kuzviona kwapera gore rimwe chete kubva zvino. Zvakanaka, mune kodzero yokuvaongorora hama Bhesi. Ari hapana vamwe vanhu vanotenda zvinhu zvakadaro kunze kwenyu mipoka nemisoro yakaoma vanhu vanomburuka pasi. Bhaptisi havatendi muzvinhu zvisina maturo zvakadaro. Hama Bhesi vakati zvimbomirai zvishoma. Vakati vanhu vangani muno mavhiki maviri amanga muri pano vari nhengo dzebhaptisi muHouston muno vanokwanisa kuratidza kuti makaporeswa naMwari samasimba kubvira pakauya hama Branham. Vanhu vanopfuura mazana matatu vakasimuka. Ariko izvi chii?
He said there are Baptists.
Ana asima Baptist. Ana munhosa anokwanisa kukupura chaanodazve kuti ndicho chokwadi. Kuti shoko ramwari rinoti ndicho uye haungari rwisi. No vanhu vari kuri chokwadi zvino haungazvirambi zvino uchaita sei nazvo. Ndikuona saizvozvi ndikati hama best ndinongotaura chokwadi chete. Uye kana ndakatendeka Mwari aripo kutsigira chokwadi. Ndikati kana asiri, kana akarega kutsigira chokwadi, zvina haasi Mwari. Ini ndikati handiporesi vanhu. Ndakaberekwa ndine chipo chokuona zvinoitika. Ndikati ndinoziva kuti handinzwisisiki. Asi handigoni kuita zvinopesana nokugutsikana kwomwoyo wangu. Ndikati ndinotenda kuti Jesu Kristu akamuka kwakafa. Uye kana mweya unouya uchiratidza zviratidzo nezvimwe zvakadaro, kana uriwo wamunomubvunza nawo, uyai muzvionere. Ndizvozvo chete. Asi ndakati asi pachangu hapana chandingaita nokuda kwangu. Uye ndakati kana ndikataura chokwadi, Mwari aripo kuti andipupurire kuti ichokwadi. Uye panguva iyo chimwe chinhu chakabva chati hoiwo uya achidzika. Ava nomutori wemufananidzo weassociation yeamerica weDouglas Studios muHouston, Texas. Anga aine kamera huru kwazvo akagara havabvumiri kutora mufananidzo, asi akabva atora mufananidzo. Vanga varipo vachida kutora mufananidzo yava best. Iye akati ndisati ndaendako, ani mira zvishoma ndine mufananidzo mutanhatu ichaitwa pano. Akati ona tora mufananidzo wangu. Zvino akaisa chigunwe chake pamunhu wemutana uyu mutsvene waMwari achidaro. Akati zvino chitorai mufananidzo wangu, ndokubva vatora. Akabva afunda chibakera ndokuchishumudza akati zvino chitorai mufananidzo wangu, vakautora akadaro. Akabva azomira vose izvi kuti atorwe mufananidzo. Ari muchaona izvi mumagazini rangu achidaro. Hambozvoti vakamira pouya havana kumbotaura chinhu. Mushure vakazotora mufananidzo ichi vava munzira kuenda kumba manheru iwayo. Mufananidzo wakatorwa nomukomana wechikatoriki. Akati kuno mumwewo mukomana akati unofungai pamusoro pezvaitika? Iye akati ndinoziva kuti ndaimupikisa. Hombo yakabva pauro yomudzimai uya ini ndakati vakamudzimaidza. Ari pamwe ndingadai ndakakanganisa ipapo. Akati unofungei nezvomufananidzo uyu? Handi zivi. Vakavaisa mhasi vaunoi mufananidzo wake, unokwanisa kumubvunza kana muchida. Vakaenda kumba iye ndokuputa fodya agerepo. Akatora negative yamabhozve, pakanga pasina chinhu. Akatora zvakare yechipiri, yechitatu, yechina, yeshanu, yechitanhatu, ose akanga asina chinhu. Mwari haana kutendera mufananidzo womuranda wake mutsvene kuti abude. Pamwe nomunyengeri uyu aine mhuno yake kana roko, chibakera chakanongedzerwa pamhuno yavo. Saizvozvo haana kuvhumira. Vakazvitora yakatevera ndokuona pane chaivapo. Murume uyu akarohwa nehana vakadaro usvuri ihwohwo. Vakatumira negativi kuWashington DC ikadhindwa kuti isakopwa ikabva yadzoswa zvakare. Zvino George J. Lacey, mukuru weFBI kumafingerprints nezvimwe zvakadaro, anova mumwe wana mazvikokota munyika yose, akaunzwa akapedza mazuva maviri achiongorora kamera, magetsi nazvose. Rakasvika masikati iwayo akati, mufundisi Branham neniwo ndaikupikisai. Akati zvakare. Ndakati zvaiva zvokubata vanhu nenjere. Mumwe munhu akanga ati aona chiedza nezvimwe zvakadaro. Iye akati munoziva munyengeri aisimbotaura kuti aireva munhu asingatendi. Iyi mufananidzo nechiedza chishongwe moto pana Kristu napavatsvene. Akadaro izvi zvinongova zvenjere chete. Asi akati mufundisi Branham, ziso romuchina wekamera iyi haritori njere. Chiedza chakarova ziso rekamera kana kuti chakarova negative. Kabva chabudawo. Akati ndakaipa kwaari. Iye akati imi munoziva here kukosha kwomufananidzo uyu? Kwete kwandiri, hama, kwete kwandiri. Akati hongu hachisi kutokosha muri mupenyu, asi rimwe zuva kana zivo ikaenderera mberi chikristu chikaramba chiripo, pane chaitika nokuda kweizvi. Neshamwari dzangu manheru ano, kana kukuri kusangana kwedu iko kupedzisira panyika pano, weneni takagara muupo hwaMwari samasimba. Chapupu changu ndechechokwadi. Zvakawanda, pane zvinhu zvakawanda zvingazadza mabhuku akawanda. Asi ndinoda kuti muzvizive. Vangani vari muno vakaona, kwete pamufananidzo, chiedza pachacho chakamira pandaiparidza ndiri simudzira maoko enyu kwose kwose muimba ino, wose akambochiona. Muri kuona maoko anga aita masere kana gumi avagere muno. Ungati ko vangachiona ini ndotadza kuchiona. Hongu changamire. Nyeredzi iya yaiteverwa navachenjeri yakapfuura nzvimbo dzose dzokuongorora zvomuchadenga. Hapana mumwe munhu akamboiona kunze kwavo. Ivo chete vakaiona. Eriya wakanga akamira paya achitarisa ngoro dzomoto nezvimwe zvose. Gehazi akaringaringa haana kumbodziona. Mwari akati zarurai mesa ake kuti aone. Zvino akazodziona. Muri kuona. Asi akanga ari mukomana akanaka amirepo akaringaringa, asi haana kuzviona. Chokwadi zvakapiwa kuna vamwe kuti vaone uye vamwe kuti vasaona. Ino ichi chokwadi.
You that has never seen it.
Nokunemi musati machiona.
Has never
musati machiona.
And you that did see it.
Nemma kachiona nezorenyu. Uya musati maona mfananidzo wacho. Asi avo vakaona mfananidzo wacho vanoumbo hukuru kupfuura imi makaona nezorenyu chairo. Nokuti imi nezorenyu chairo ndinga kunyengerai. Avo makangoona madzengerere ndizvo here? Asi icho haazi madzengerere. Ichi ichokwadi pazvinotsigirwa noumbo hwana mazvikokota vescience kuti ii ichokwadi. Nokudaro ishe Jesu akaita izvi. Zvino munofunga kuti ichi chii ungadaro hama Branham? Ndinotenda kuti ishongwe yomoto imwe chete yakatungamirira vana vaIsraeri kubva kuEgypt kuenda kuPalestina. Ndinotenda kuti ndiye mutumwa wechiedza mumwe chete. Akapinda mutirongo akaenda kumutendi Petro akambata anomuzarurira mukova akamubudisa kunze kwakachena. Zvakare ndinotenda kuti ichi ndi Jesu Kristu mumwe chete dzuro nanhasi nokusingaperi. Amen. Ndi Jesu mumwe chete nhasi sezvaakanga ari zuro. Asagara nokusingaperi ari Jesu mumwe chete. Uye ndiri kutaura pamusoro pacho chiedza chimwe chete chiri pamufananidzo. Chiri chimire mafiti maviri kubva pandimire iko zvino. Izvozvo handikwanisi kuchiona namaziso angu asi ndinoziva chimire pano. Izvozvo kuti chiri kuzorora mukati mangu iko zvino.
Oh,
dei maiziva mutsauko unoitika. Kana simba ramwari samasimba rabata uye kuti zvinhu zvinoshanduka sei. Uku kutaura kuna ani zvake. Ndanga ndisiri kuzonamatira varwere. Ndanga ndichida kungokumikidza vanhu vose kuna She. Asi chiratidzo chiri pamusoro pavanhu. Mwari anozviziva. Haizvera mutsetso wokunamatira varwere. Ndichangokuregai makagara pamuri ipapo. Vangani vanhu muno vasina makadhi okunamatirwa? Simudzai maoko enyu. Kana paino munhu asina kadhi rokunamatirwa? Asina kadhi rokunamatirwa? Mudzimai mutema agere apa. Ndaona manga makasimudza maoko enyu. Ndizvo here? Simukai ndimbotaura nemi moga zvishoma. Handizivi kuti mweya mutsvene uchati kudini. Asi makanditarisa nokutendeka kwose. Hamuna kadhi rokunamatirwa? Mwari samasimba akandiratidza kuti dambudziko renyu chii? Ndongoita izvi tichitanga kuti ndiwane matangiro. Munotenda here kuti ndiri munoziva? Hapana, hapana chinhu chimwe chete chakanaka pamusoro pangu. Kana muri mudzimai akaroorwa, handina kusiyana nomurume wenyu. Ndiri munhu. Asi Jesu Kristu mwanakomana waMwari akatumira mweya wake kuzosimbisa zvinhu izvi. Kana Mwari akanditaurira zvikukunetsai uye munoziva kuti hapana nzira yandingambokuzivai nayo. Ndichatenda here nomwoyo wenyu wose? Mwari akuropafadzei. Zvino chirwere chenyu cheBP chakusiyai. Chamanga muna chihandizvo here? Chigarai pasi. Mbozvitenda izvi kamwe chete. Ndinodenha munhu wose kuti azvitende. Onai, regai ndikuudzei chimwe chinhu. Marita achiuya kuna Ishe Jesu. Chibo chiya chingadai chisina kumboshanda asi baba vakanga vamuratidza zvaaizoita. Chingadai chisina kumboshanda asi akati Ishe. Dai manga muri pano hanzvanzi yangu ingadai isina kufa. Asi ndinoziva kuti kunyange iko zvino chose chamunokumbira Mwari, Mwari anokupai. Iye akati ndini kumuka noupenyu anotenda mandiri kunyange anga akafa asi uchararamazve. Zvakare ani nani anorarama achitenda mandiri angatongofi. Unozvitenda izvi here? Sinzwai zvaakataura? Akati hongi Ishe. Akati hongu. Ndinotenda kuti zvose zvamataura ichokwadi. Ndinotenda kuti ndimi mwanakomana waMwari waizouya munyika. Ndiwo mauyire aakaita achizvininipisa. Mava kunzwanani? Handizvo here mudzimai? Hongu, ndizvozvo. Mudzimai agere pedyo nemi uyo zvakare ari kutambura nedenda ramapfupa nechirwere chamadzimai. Handizvo here mudzimai? Simukai kwakanguva mudzimai uyo ane dhiresi dzvuku. Manga muri pedyo pedyo, chiratidzo chabva chauya pamuri. Denda ramapfupa nechirwere chinonetsa madzimai, ndizvozvo here? hechi chimwe chiri muupenyu hwenyu muno muno kutarisika kwakanyatsoti tsvikiti ivet muno kushushikana kwakanyanya muupenyu hwenyu matambudziko akawanda matambudziko iri riri pamusoro pomudiwa wenyu murume wenyu chidhakwa haari kuenda kuchechi kana zviri izvo simudzai ruoko rwenyu mwari akuropafadze mai endai kumba zvino mugamuchire maropafadzo enyu maporeswa apenya chiedza pamuri
rume
agere pedyo zvakare ipapo
inditangamire
munotenda here nemwoyo wenyu wose hamuchakwanisi kusenzisa imwe nhengo hamukwanisi kunhuhwidza handizvo here kana zviri izvo ninirai ruoko rwenyu isai ruoko rwenyu kumuromo wenyu sezvizvi mwari ishe jesu ndinokutendai nomwoyo wangu wose mwari akuropafadzei chiendai zvino muchagamuchira kupodzwa kwenyu ivai nokutenda muna mwari munofungei mose pamusoro pazvo kumashure uko munotenda here remekedzai pano mudzimai agere shure kukona uko ndaona chiedza chiri pamusoro pake ndiyo bedzinzira yandinokwanisa kutaura zvinhu izvi chiedza ichi chakamirapo chiedza ichi chakamira pamusoro pomudzimai uyu pamwe munguva shoma ndichaona kuti chii hanzi mudzimai uyu ari kutambura nomwoyo akatarisa kwandiri uye murume wake akagara padyo naye nomurume wake wane urwere anga achingorwara kunetsekana nokurwara handizvo here changamire simudzai maoko enyu kana chiri chokwadi izvozvo ndiri kureva imi mai mune kachira muhuro chakabira handizvo here manga musingaite here sokunetsekana nhasi muri kunetseka nomudumbu menyu changamire izvozvo mose tendai mose nomwoyo wenyu wose mose imi munozvigamuchira here changamire ndinokuudza iwe imiwo ndaona imi makasimudza ruoko rwenyu tsika yokuputa regai kuita izvozvo munoputa sharuti hamufaniri kudaro ndinokurwarisai handizvo here kana zviri izvo simudzirai ruoko rwenyu sezvizvi izvo zviri kukurwarisai zvinokanganisa tsinga dzenyu rasai zvinhu zvakaipa izvo uye regai zvombozviita zvakare munozopora uye dambudziko romudzimai wenyu romwoyo richamusiya munozvitenda here handizvo here handisi kukuonai ndiri kuno munozviziva asi makatakura fodya dzesharuti muhomwe yenyu yapamberi ndizvo chaizvo dzibudisei moisa ruoko rwenyu pamudzimai wenyu moza mwari kuti mapedza kuwadzana nezvinhu zvakadaro muchaenda kumba mapora imi nomudzimai wenyu muchapora zita rashejesu ngari kudye munotenda nomwoyo wenyu wose here mudzimai uyu akagara apo akanditarisa ii muri apo pachigaro chapamberi pano agere pano apa mudzimai wechiduku ane akanditarisa akagara pano apa mune kadhi rokunamatirwa mai vari pano apa hamuna kadhi rokunamatirwa munotenda nomwoyo wenyu wose here munotenda kuti jesu kristu anokwanisa kuporesa here munofungai pamusoro pazvo imi makagara pedyo naye mune kadhi rokunamatirwa here mai hamuna munoda kupora zvakare hamudi here kudya sezvamaisimboita kuti mupodzwe dambudziko romudumbu munotenda kuti jesu anokupodza iko zvino simukai kana muchitenda kuti jesu kristu akakupodzai manga muine maronda mudumbu handizvo here zvakakonzerwa nokuti manga muri munhu anga achingofunganya magara muchingofushikana kwenguva yakareba kunyanya maasidi nezvimwe aiwa ndinoreva kuti munoumba maasidi uye zvinoita kuti mazino ave nokuteta kana modya chikafu ichokwadi hongu changamire kurumaruma kwomudumbu kunonga kuri nechapasi mudumbu menyu dzimwe nguva munopisa shure kwokunge madya kunyanya chingwa chakatostwa chikaiswa bhata ndizvo here handichi kuverenga pfungwa dzenyu asi mweya mutsvene haukanganisi uporeswa zvino endaikumba muchapora koimi muri kudivi iri vamwe wenyu vari shure uko vasina makadhi okunamatirwa simudzai maoko enyu mumwe munhu asina kadhi rokunamatirwa zvakanaka ivai nokuremekedza tendai nomwoyo wenyu wose kovari pakamuri yapamusoro vai nokutenda muna mwari handikwanisi kuita izvi ndoga asi nenyasha dzake dzoga munotenda here?
Ndinongotaura
zvaanenge andiratidza sokutenda kwenyu. Notaura izvi kuzungudza kutenda kwenyu?
Munoti
anotungamira nenzira ipi? Maona here kuti handisini hama yenyu? Makamira muupo hwake. Handisini ndiri kuita izvi, kutenda kwenyu ndiko kunoita zviitike izvi. Ini handigoni kuti zviitike, kutenda kwenyu kunozviita.
Handina
nzira yekuti zviitike. Mirai shoma mukona iyi. Ndikuona murume mutema agere apa wechikuru akapfeka magirazi. Mune kadhi rokunamatirwa here? Changamire. Simukai netsoka dzenyu shoma. Munotenda kuti ndiri muranda wamwari? Nomwoyo wenyu wose here? Ndikufunga mumwe munhu handizvo here? Kana zviri izvo, simudzai ruoko rwenyu. Kwete kuti ndini hama yenyu. Zvino hamuna kadhi rokunamatirwa. Panga pasina mukana wokuti muuye kuzonamatirwa nokuti hamuna kadhi. Kana varipo vana makadhi okunamatirwa, regai kusumuka mawana nokuti muchawana nguva yokuuya kuzonamatirwa. Asi ndiri kuona chiedza chiri pamusoro pake hachisati chasvika pakuita chiratidzo. Kwete, handikwanisi kukupodzai hama, handikwanisi. Roga ndiye anogona kuzviita. Asi imi munokutenda, muri kutenda. Iye pane chimwe chinhu chaita kuti zvidaro neimwe nzira. Kana Mwari chamasimba akaudza murume uyu dambudziko rake, imi mose mungagamuchira here kupotswa kwenyu? Uyo murume akamira mayadhi anokwana gumi kana gumi namashanu kubva pandiri. Handisati ndambomuona muupenyu hwangu. Angori murume akamira ipapo. NaMwari chamasimba akazarura kwandiri chiri kunetsa murume uyu, mumwe nomumwe wenyu anofanira kubuda munhu apora. Ko Mwari angaita chii chimwe? Ndizvo ka? Changamire, hapana chiri kukunetsai. Makarukutika munomukamuka usiku noura nezvimwe zvakadaro. Asi handizvo zviri kukunetsai. Dambudziko riri maererano nomwanakomana wenyu. Mwanakomana wenyu ane kwaakachengetwa. Ane hunhu huviri. Handizvo here? Simudzai ruoko rwenyu kana zviri izvo. Ndizvozvo chaizvo. Vangani vanotenda iko zvino kuti Jesu Kristu mwanakomana wamwari amire pano? Ngatisimukei timutende togamuchira kuporeswa kwedu. Mwari samasimba, mupi woupenyu, mupi wechipo chose chakanaka. Muri pano ishe Jesu Kristu mumwe chete yezuro nanhasi nokusingaperi. Zvino Satani wanyengedza vanhu ava nguva yakareba. Buda mavari. Nokurayira namwari mupenyu ane upo hwake zvino pano mushongo yomoto. Siya vanhu ava, ubude mavari nezita raJesu Kristu. Mumwe nomumwe wenyu ngasimudze ruoko rwake arumbidze Mwari akugashira kukodzwa kwake mumwe nomumwe.